Tenda chete. Tenda chete. Zvinhu zvose zvinogoneka. Tenda chete. Ngatikotamisei misoro yedu zvino. Mwari Baba, ndiwo munamato wedu wakaperera manheru ano. Tichiona zvose zvamuri kuitira vanhu muzuva rino. Uye tinokukumbira Ishe, dai tangotenda chete. Kungotenda kuti ichi ichokwadi. Shoko rakanyorwa richiratidzwa kwatiri. Tipeiwo zvinhu izvi, Baba. Zvino manheru ano, tinoda kukutendai nechiedza chamakandira pamagwaro kwatiri mangwanani ano. Uye tinonamata manheru ano, Ishe, mumutsara uya womunamato kuti muchasimbisa shoko renyu kuti izvokwadi. Tinonyengeterera machechi ose uye neungano dzakaungana dzakatenderedza iwo mamaikirofoni maduku kunze kwose kwakapoteredza kubva munyika uye nzira yose kusvika kumahombekombe ekumadokero kukwira mumakomo emuArizona zasi kusvika kumapani ekuTexas kunobata kumahombekombe ekumabvazuva kwose kwose munyika ino Ishe uko kwavakaungana takasiyana siyana nemaawa akawanda panguva asi Ishe tiri pamwe chete manheru ano seboka rimwe chete vatendi takamirira kuuya kwaMesiya tinonamata Baba vekudenga kuti muchamutumira nokukurumidza kuitira chechi yenyu nokuti tinozvikumbira nomuzita rake amen mungagara henyu pasi kwaziso dzechikristu kuna vose vari pano manheru ano ndine urombo kuti tichiri takamanikana nekutsikirirana kudzamara tonetseka pakufema kunyange michina inotonhorera iyi kunyange kuri kutonhodzwa hazvina zvazvinonyatsobatsira vanhu vakawanda chaizvo dai yanga ingori chete chechi yakazara nevanhu michina inotonhorera iyi yaikuitai kuti mugwambe nechando asi zvino munhu wose ane chifefeto achizvifefetera uye muchina unopa mhepo inotonhorera iri kufefeta zvakaomarara tinotumira kwaziso kubva kumahombekombe ekumabvazuva kusvika kumadokero kushamwari dzedu dzose muna Kristu avo vakateerera tinotumira kwaziso kuSan Jose Hama Borders boka ririko kumusoro ikoko tinotumira kwaziso kumusoro kumakomo Prescott, Arizona, kuna Hama Leo Messia neboka ravo riri kumusoro vakamirira kuuya kwashe. Tinotumira kwaziso kune avo vari kuTucson vakaungana manheru ano vakamirira kuuya kwashe. Zasi kuHouston, Texas, kune avo vakamirira kuuya kwashe. Kumusoro kuChicago, kune avo vakamirira kuuya kwashe. Kumusoro kumahombekombe ekumabvazuva, New York neConnecticut uye nemapoka makuru ari kumusoro ikoko vakamirira kuuya kwashe hatina nzvimbo pano yokuvagadza saka tinofanira kuvatumira shoko nenzira yenzira yerunare tinotumira kwaziso kuna Hama Junior Jackson manheru ano neboka ravo zasi kuClarksville Hama Ruddle kumusoro ku-62 neboka ravo vakamirira kuuya kwashe uye takaungana pano pachechi yepamusha iyo tabernacle takamirira kuuya kwashe uye zvino vazhinji venyu pamwe vanga vasiri pashumiro mangwanani ano asi ndinovimba kuti munhu wese anga asipo achanzwa tepi iyoyo nokuti ndinotenda kuti ndiyo yanga iri mharidzo yakanyanya kunanga chaizvo kuchechi kubvira pamharidzo yemadzichangamire ko yava nguva ipi ndanyatsonzwa chizoro chemweya ndanyatsotungamirwa kutaura zvandaita yanga yakareba asi ndanyatsonzwa kusundwa kuti ndizviite uye ndinofunga kuti Ishe neshoko ravo varatidza nguva yatiri kurarama uye vaita kuti tinzwisise izvo zvinhu zvakavanzika zviri kuitika munoziva bhaibheri rakati vakangwara vachanzwisisa asi marudzi uye nevanhu vachange vasina simba asi vakangwara chingofungai munhuwo zvake wemuamerica iye zvino anosvika pazera repakati nepakati aine makore makumi maviri haana simba asi akangwara vakanga vasina ndege dzemajeti mazuva iwayo uye mabhomba eatomic asi vairarama nguva yakanyanya kureba isu tiri kuva vanhu vasina kusimba asi tichinyanya kungwara uye uchenjeri wedu uchatiparadza. Tichazviparadza pachedu, Mwari havasi kuzotiparadza. Uchenjeri wedu ndiwo uchatiparadza. Zvakagara zvakadaro, uye izvozvo zvichaitika zvekare. Zvino Ishe vachitendera, svondo inouya mangwanani, ndisingazive iye zvino kuti ndichataura nezvei, asi ndinovimba kuti Ishe kana vakatitendera kurarama, uye kana pasina zvaitika, uye kana kuri kuda kwavo, tine chinguva chokutaura imwe mharidzo mangwanani yesvondo inotevera, tozova neimwe nguva yokunamatira varwere manheru esvondo iri kutevera. Zvino unozova mungava wangu webasa, kudzokera kumba kuArizona, kudzosera mhuri kuitira kuti vana vakwanise kupinda chikoro. Zvadaro, imi muchava, tichakuzivisai sepatinokwanisa pamusoro pemisangano painenge ichiswedera kana kuti nguva dzati nzvimbo dzatiri kutarisira kuva padziri. Saka Mwari vakuropafadzei mose. Zvino manheru ano, tichiziva kuti ndanonoka maminitsi 15 kare, ikota to 8 muno muJeffersonville, uye dzingave kota to 9 kumahombe kombe ekumabvazuva, uye dzingaite 5 o'clock kumahombe kombe ekumadokero. Saka iye zvino zuva rave kutodoka kuno, uye ndinoda kutaura kwamuri kwesevhisi pfupi chaiyo kuedza kuwana chizoro chemweya, zvino tozodanira mutsara wekunamatira vanhu. Zvino ndinoda kuti ungano iri pano, uye zvakarewo ungano dzakaungana kune dzimwe nzvimbo, kuti wanai mumwe munhu, imwe hama yakazodzwa nemweya, uye patinotanga kunamatira vanorwara, ibvai maisa maoko pamusoro peavo vari muungano yenyu. Rangarirai, Mwari ari kwese kwese, ari kwese kwese. Saka zasi kuTexas, kumusoro kuCalifornia, uko kuArizona, kungavepi kwamuri, isai maoko pamusoro peavo vari kurwara patinotanga kunamatira varwere. Uye ndine chokwadi chokuti Mwari vanonzwa nokupindura munamato. Chinhu chakashamisa nesvondo manheru yapfuura, uye chizoro pachakanga chichienderera mberi, uye Mweya Mutsvene, chakava chimwe chinhu ndakanga ndisina kumbova nemutsara wekunzvera zvakavanzika zvemwoyo kwemwedzi nemwedzi kubvira pandaiva pano nguva iya. Zvino kufamba pamusoro ipapo pasi pevimbiso usiri kuziva kuti iye achazviita, haungataure kuti anozviita. Unofanira kungofamba ipapo wongomira. Iye anozvitonga, anoita zvaanoda, asi kungomira ipapo womirira kuona kuti achaitei. Zvino wochinzwa chichirova nepauri saizvozvo. Zvino pakupera kwemusangano, ndisingazive kuti aiva ani, asi pakanga paine murume pane imwe nzvimbo mumutsara ainge akareba, uye aine mhanza nechapamusoro, uye aiva munhu airwara chaizvo. Uye zvino pokupedzisira paive pane murume akawanekwa pano paplatform, uye aiva akaisa musoro pasi, zvaiita sokunge aitambura nokurwadziwa, akazvibata nechepadumbu. Uye ini ndokufunga kuti aifanira kunge ari murume wokutanga kana wechipiri kana angave upi zvake wandakanamatira, nokuti akanga aine mhanza uye akabata musoro wake pasi. Murume muhombe akakotamira, asi ndakatarisa ndikaona murume wacho akagara mukati muno, asi akanga achifara. Ndakafunga, konde kupi ikoko? Handina kuziva kuti kwaiva kupi. Ndaizvinzwa uye nekuona murume aive mberi kwangu. Ndakachinzwa chichidhonza nenzira iyi, uye zvaibva nechekumashure. Ndakatarisa kune hama Neville nevaviri vagere pano, vakanga vasiri ivo. Ndakati, murume wacho agere nechemukati memunobhabhatidzirwa vanhu shure uko. Zvino munoziva kuti aiva ani? Hama Shepherd. Chikonzero ndakatadza kucherechedza vaive vakagara kumashure uko vakakotamisa musoro wavo vachinamata. Vaifunga kuti vakange vave kufa, vakanga vazvifunga kwemavhiki mashoma achangopfuura. Mudzimai wavo akavaudza kuti vatenge shangu itsva, uye ivo vakati, handimbodzishandisa, handisiri kurarama kwenguva yakareba zvakadaro. Zvino vakasangana neni nezuva riya pamusoro apo muchivanze chahama Wood, vachidaidzira nokurumbidza Mwari. Vakati, ndiri kudya nyama yenguruve, mazai, matomatisi, zvese zvandinoda. Uye nokuzvininipisa, vachipa mumwe chigaro chavo, vachienda zvavo kumashure uko. Uye nokunamata, maona, haufaniri kuve nekadhi rokunamatirwa, unongofanira kuva nokutenda, maona. Zvino handina kuzoziva kuti vakapodzwa here kana kwete. Ndakangoti murume ari kunyengetera, ane chiri kumunetsa. Ndinofunga chakataura zvazvaiva dambudziko remudumbu, uye ari kunamata shure seri uko. Ishe Jesu vakuporesa. Zvino ndizvozvo chete zvandakataura. Kudhonza kwaive kwokuti vakanga vari kunamata. Ndaikwanisa kuzviona, asi zvaizoitika. Handizivi, maona. Asi kana ukachinzwa chadzoka, munhu wose anoziva. Kana chava kuti zvanzi naJehovha, maona. Handichini ndichiri kutaura zvino. Ndiye, asi ndinowanza kuti Jesu Kristu akuporesa, ndiyo zvokwadi chaiyo. Akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, namavanga ake takaporeswa. Maona, maona. Asi kana chauya nezvanzi naJehovha, chokutaurira zvokuita, nezvichazoitika, tarisa izvozvo, zvichange zvakadaro. Asi kana ndikati Jesu Kristu akakuporesa, uye anokunatsa, iwe zvitende, nekuti iye akatozvitaura kare. Ini ndiri kungodzokorodza zvaakataura, uye zvechiratidzo, kungodzokorodza zvaaratidza. Manzwisisa? Zvino, ngatichikurumidzei tinyatsopinda imo mushoko chaimo, nokuti ndinoziva kuti vazhinji venyu vari pano, mune mamaira okufamba manheru ano. Ndinonamata kuti Mwari vakuropafadzei, vakubatsirei nokukuchengetedzai panzira. Zvino, ndinoda kuzarura manheru ano kuna mutsvene Mateo chitsauko 21, uye ndima 1 kusvika ku11 muna mutsvene Mateo. Uye zvino, kana musina Bhaibheri renyu, kana kuti, kana muchida kunyora pasi magwaro aya, zvose zvakanaka. Uye zvino, kwamuri imi musina kumbonzwa mharidzo mangwanani ano, uye kana muine muchina wetape recorder, hatiite zvokumanikidza kutengesa matepi. Hatiite zvokumanikidza kutengesa chipi zvacho. Dzimwe nguva mumusangano mukuru vanozivisa kuti vane mabhuku shure uko. Hapana mari yatinoita pamusoro pazvo. Hama Vale ndiwo munyori. Matepi, murume anoita bhizimisi rematepi, anokutaurirai. Hapana mari yatinoita pamatepi. Hatiite, hazvisi zvokuti matepi, inyaya yemharidzo. Uye kana munhu akabatikana mumpfungwa dzake kuti ndezvemari, haachazogadzira matepi zvakare. Ndizvozvo. Ndanga ndichibvunza nezvazvo, ndinofunga kuti matepi edu anotengeswa mari ingaite pasi pemadhora mashanu kana zvakadaro, kubva pamatatu kusvika pamashanu kana zvimwe zvakadaro. Ko ngatiti matatu kana mana, kune iwo matepi makuru akareba. Uye mumwe mushumiri ndakabvunza pamusoro peimwe yematepi ake, zvino yaiita madhora mapfumbamwe, yakareba zvingaite maminitsi makumi maviri kana matatu yemaridzo. Naizvozvo ndiri kuona kuti hama yedu Softman shure uko havasi kumbopfuma kana ani zvake pabasa rematepi. Havari kugovera kunze uko. Maona, vanongowana zvishoma nani zvokuti vararame pazviri. Haungavati vaite basa racho pasina chavanowana, nokuti vanotofanira kutenga matepi acho nezvimwe zvose. Uye michina yacho inodhura chaizvo. Ino mutengo wezviuru gumi zvamadhora kukwanisa kuva nezvokugadzirisa matepi iwayo. Kutoti vatange. Zvino ndinonzwisisa kuti nenguva isipi. Ndakazvizivisa pari zvino. Asi pane mumwe musangano wezvematepi zvakare. Pano neapo, isu, matrustee, ini handina nechekuita nazvo. Handitombo, kana kutombove pane mumwe wemisangano yacho. Hazvisi zvakanaka kana zvakaipa. Vanounza zvavanovimbisa kuda kuita. Matrustee vanosaridza kuti ndeupi munhu ava nejana rokugadzira matepi. Zvino vanotumira tsamba. Ndizvo zvoga zvandinoziva nezvazvo. Ndivo vanoona nezvaizvozvo, nokuti handisi kukwanisa kana kukumikidza vacheche bedzi. Ko, kuzoti kuona nezvematepi, saka, kana kubhabhatidza. Saka pfungwa yangu ndakaigadza pamharidzo iyi. Ndiyo iyo kudhonza kwechitatu kuya, uye ndiyo yandinofanira kunge ndichikudza nokutendeka kwairi. Mateo 21, 1 kusvika pa11, ndataura izvi kuti mukwanise kutarisira, kana kuti kuzarura magwaro acho. Vakati vachiswedera Jerusarema, vakasvika Betefage, pagomo remiorivhi. Jesu akatuma vadzidzi vaviri akati kwavari, endai kumusha wakatarisana nemi. Pakarepo muchawana mbongoro yakasungirirwa nemhuru yayo. Mudzisunungure muuye nadzo kwandiri. Kana ani nani achataura chinhu kwamuri, muti Ishe unodzida, pakarepo achadzituma. Izvozvo zvose zvakaitwa kuti zvakataurwa nomuprofita zviitike paakati, udzai vanasikana veZioni, tarirai mambo wenyu anouya kwamuri ari munyoro, akatasva mbongoro nemhuru yechipfuwo chinokweva. Vadzidzi vakaenda, vakaita sezvavakarayirwa naJesu. vakauya nembongoro nemhuru vakaisa nguo dzavo pamusoro padzo vakamugadzikapo. Vazhinji pakati pevanhu vakawarira nguo dzavo munzira. Vamwe vakatema matavi emiti vakawarira munzira. Vanhu vazhinji vakanga vakamutungamirira navakanga vachitevera vakadanidzira vachiti, "Hosana kumwanakomana waDhavhidhi! Ngaakudzwe iye anouya muzita raShe! Hosana kumusoro-soro!" Wakati apinda Jerusarema, guta rose rikapesaniswa, vanhu vakati, "Uyu ndianiko?" Vanhu vazhinji vakati, "NdiJesu, muprofita weNazareta reGarireya." Zvino kana ndikatora chidzidzo kubva ipapo kwemaminitsi angaita 30 tisati tavamba mutsetse wokunamatira vanhu, ndinoda kutora izvi sechidzidzo. Chii chiri kukwezva meso pagomo? Zvino rakanga riri zuva rainetesa, rine kuhuta-huta, uye raive zuva rakasiyana namamwe. Tinoona Jesu pano achiuya kuJerusarema akagadzirira kusvika paPaseka, uye Paseka ndipo apo gwayana rePaseka raiurayiwa uye ropa raiiswa pachigaro chenyasha kuitira yananiso yevanhu. Uye iye akanga achibva paBetifage, zvino akanga asvika pamusoro pegomo remiOrivhi rinenge rakatarisa pasi pechimwe chikomo chiduku apo pakavakirwa Jerusarema. Zvino paaitarisa achiziva kuti uku ndiko kwaiva kushanya kwake kwekugumisira. Iyi ndiyo yakanga iri nguva iyo aizokumikidzwa mumaoko evanhu vakaipa uye vaizomuuraya. Iye aizofa rufu rwakanyanya kuipisisa rwati rwambofiwa nemunhu anofa, uye nokuzovigwa aizopandukirwa novo kwake. Vamwe vacho vainge vakatomira naye, uye iye zvaaiva Mwari aitoziva zvakanga zviri mumwoyo wavo, achiziva kubva pakutanga kuti ndiani waizomupandukira, uye achiziva kuti murume waaiva naye aigara parutivi rwake uye achiverenga mari yake kwaari nezvimwe zvakadaro, aiziva kuti murume iyeye waizomupandukira, uye aiziva kuti muchinjikwa une utsinye wechiRoma waive wakamirira kunze ikoko. Aiziva kuti mvura iri mumutumbi wake uye neropa raive mumutumbi wake zvaizoparadzana, uye kuti ropa raizodonha kubva pahuma yake madonhwe makuru anenge dikita. Aiziva zvose zvaive mberi kwake. Zvino apa anomira pagomo akatarisa kuJerusarema. Vanhu vezuva iroro vavaiti nezuva iroro boka riri nani revanhu vezvinamato vaimuvenga. Machechi ezuva iroro vaimuvenga uye nokumuramba nokuzvidza vose vaimuteerera. Uye pavaienda kunopinda mumisangano yake vaibva vatodzingwa kubva muruwadzano rwechechi. Ndicho chikonzero gwaro rakati iye akauya kune vokwake uye vokwake havana kumugamuchira. Avo vaifanira kunge vachimuda, avo vaifanira kunge vachimutsigira, ndivo vaive vachivava kwaari. Vavengi vakanga vaine ruvengo rwakanyanyisa kwaari, uye iye akanga aunganidza boka rake kubva paboka ravanhu varombo, varedzi vehove, vateresi vasina kudzidza. Bhaibheri rakati vamwe vavo vakanga vachitonzi havana chavanoziva, havana kudzidza. Vamwe vavo havaitogona kana kusaina zita ravo. Haana kumboenda kumachechi kuti awane vanhu vake, uye haana kumbobvumirana nemumwe chete wevatungamiriri vemachechi. Uye pamusoro paizvozvo akatevera maitiro chaiwo emuprofita. Akatsiura zvose zvavaiita sezvakaitwa nevakamutangira, nokuti vakanga vari chikamu cheshoko uye iye akanga ari shoko mukuzara kwaro. Asi pakati pazvo zvose, muchizvarwa chimwe nechimwe uye muprofita wese akambovepo kana kuti achazovapo, pachange paine rimwe boka ravanhu vakatemerwa kuti vanzwe mharidzo iyoyo, uye ivo vachaitevera. Ivavo vanofuratira mhomho dzevanhu, vanofuratira kutsoropodza kweasingatendi. Havaite gakava navo, Vane chinu chimwe chete chokuita kutenda uye nokuwana chimwe nechimwe charo chavanokwanisa kuwana. Kunyatso rimedza sezvakaita Maria aigara patsoka dzaJesu. Zvino Marita waigadzirira chokudya chake uye Jesu akati kwaari, asi Marita unobatikana zvakanyanya nezvinhu zvoupenyu huno, asi Maria akatsvaka zvinhu zviri nani. Maona, zvinhu zvoupenyu husingaperi. Zvino tinoona kuti vanhu vazhinji vakanga vanzwisisa, vakanga vasina zvinyorwa sezvatinazvo nhasi, vakanga vasina television kana runhare kana chii zvacho zvenguva iyoyo, asi vakanga vangonzwa neguhu raipoteredza kuti iye aizenge ari papaseka. Kuvanhu vakawanda zvavaive vanhu vane pfungwa yemweya, vakaziva kuti aiva gwayana iroro repaseka, nokuti akanga atovaudza kare izvo zvinhu zvaizoitika. Uye zvino ndizvo zvoka vachiziva kuti aizenge aripo uye vachimuda nenzira yavaiita, vakanga vakamumirira. Pakanga paine boka rakanga richisaidzira richisunda kubva pane rimwe suo kuenda pane rimwe, vachitarisa kose kose nekuti vaiziva kuti nguva ipi zvayo iye aizoonekwa. Vakanga vakatarisa. Vamwe vakauya vachishamisika kuti chii chanetsa vanhu ava, vari kumhanya kubva kune rimwe suo kuenda kune rimwe suo, chii chiri kukwezva meso. Zvino vaitarisa kurutivi urwu uye votarisa rutivi urwo kuti vaone. Zvaitaridzika sokunge vakanga vari kutarisira chimwe chinhu pasi pokutarisira chimwe chinhu chaizoitika. Ndingade zvakadini kushandura chidzidzo changu kwamaminitsi mashoma uye ndigotaura izvi kuti izvozvo ndizvo zviri kuitika nhasi. Vanhu vari kutarisira kuuya kwake vari pasi pokutarisira kukuru uye netarisiro. Tiri kunyatsozvinzwa kumanikidzwa kwacho, uye vari kutsvaga vachitarisa kamufambire kese uye nechiratidzo chese, vachizvienzanisa namagwaro. Uye pavakaona zvinhu zvose izvo zvakafanotaurwa pamusoro pake kusvika kumagumo, vakabva vaziva kuti kuguma kwave pedyo. Vaida kunge varipo, saka vakarindira. Chimwe chikamu chemhomho yevanhu chaive chiri chevaimuda vari vashoma. Vamwewo vakanga vachimupikisa. Vazhinji vavo zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vaimupikisa. Uye zvinoita sokunge ndizvozvo zvazviri nhasi. Mumhomho dzezvinamato, kana zvikanyatsosvika pashoko naKristu, pane chikamu chimwe chete kubva muzana vanoritenda. Chimwe chikamu hachimboteerera kwariri, hazvinei kuti chii chaitwa. Vanongoita rimwe jero kuseka kana zvimwe zvedambe pamusoro paro. Zvakangoita zvimwe chetezvo nguva zvinhu hazvishanduke zvakanyanya, noroondo inongozvidzokorodza pachayo. Zvakanaka, tinoona kuti zvakakonzera kumanikidzwa nekuhuta huta. Zvaifanira kudaro, zvinofanira kuitika saizvozvo. Vakanga vakamirira, vakauya vachishamisika kuti iye aizoitei kana asvika ipapo. Ivo vakanga vachida kuva ipapo kuita kuti vagowana chese chaanenge azoita. Vaichida, vaida kuchiona, vaimutenda. Vamwe vakanga vanzwa kuti ari kuuya uye vakaenda ikoko kuti vanomuseka. Saka mushure mokutarisira kwose kwaiva nokuhuta huta, zuva rakanga rakasiyana nemamwe, nguva yakati siyanei. Machechi akarara, vanhu tsinga dzemanzwiro dzisina kugadzikana, paiva nevanhu vakawanda ipapo. Pakarepo zvakabva zvaitika. Pamusoro pegomo remuorivhi pakauya kambongoro kaduku kachena kachifamba kachidzika nechikomo neboka revanhu vari kushedzera nekupengereka, vachipurura mashizha emuchindwi kubva pamiti, vachikandira hanzu dzavo munzira vachizhambatata, "Hosana kune mwanakomana waDhavhidhi anouya nemuzita raShe." Iko kanyurusi kaduku aka, mutashi wako akanga asiri mumwewo kunze kwaMesiya waMwari akazodzwa wenguva iyoyo. Mwari zvino akanga achiitei? Chii chaikwezva meso pamusoro apo pegomo? NdiMwari ari kuita nhoroondo, uye Mwari achizadzikisa chiprofita. Uye izozo nguva dzose zvinokonzera kukwezwa kwemeso kunomutsa vatsoropodzi vose magora emharidzo yamangwanani ano uye nezvapungu zvakarewo maona zvinouya pamwe chete kuzoona kuti chii chiri kumboitika vamwe vanouya nechishuwo chokuda kuona vamwe vanouya kuzowanira mhosva vamwe vanouya kuzotsoropodza pane vakasiyana-siyana vanoungana sezvatareva mangwanani ano vatendi vatendi vekabanga uye nevasingatendi chii chiri pagomo chiprofita chiri kuzadzikiswa zvino tichaona kuti chii chichaitika zvino mubhuku razakariya muchitsauko 9 uye ndima 9 zakariya mumwe wevaprofita akataura mumweya achitaura izvi fara kwazvo imi vakunda weziyoni pururudza imi vakunda wejerusarema tarira mambo wako unouya kwauri ndiye wakarurama ane ruponeso nokuzvininipisa akatasva mubhemhe iyo mhuru mwana wembongoro zvino chii chaiva chakanganisika navanyori ivavo chii chakanga chakanganisika navaprisita ivavo chii chakanga chakanganisika navanhu vaya vezvinamato izvi zvakanga zvakanyorwa makore mazana mana ane makumi masere nemanomwe zvisati zvaitika nomuprofita akasimbiswa uye zvakanga zvakatoiswa muzvinyorwa zvikadaidzwa kunzi bhaibheri zvinyorwa zvakapetwa zvetestamende yekare ko sei vakatadza kuona kuti ichocho chaiva chiprofita chiri kuzadzikiswa ndicho chikonzero chimwe chete vasingagone kuzviona nhasi vakanga vatora shoko ramwari uye vakariita kuti rishayiwe simba kuvanhu nokudzidzisa zvetsika sedzidziso zvitendwa zvavanhu zvino kana vanyori vaparidzi vashumairi vanonzi vanhu vemweya vazodziwa vakangoverenga chete bhaibheri havawanzonetsekana nekushamiswa pamusoro pezviri kuitika vaizoziva kuti chii ichocho mwari vachizadzikisa shoko ravo nhoroondo yakanga ichiitwa chiprofita chichizadzikiswa ruponeso kunyika rwakanga ruchisvika zuva iro guru iro vaprofita vakanga vakatarisira kwariri vose vakanga vari mubwiro vakanga vakamirira zuva iroro ini zvangu fungai nezvazvo vose vakanga vafa vose vakarurama veropa revakafira kutenda kwavo pamwe nevaprofita apo paya akanga achema achidaidzira jerusarema o jerusarema iwe vakataka nemabwe muprofita wose wandinokutumira uye nokuuraya vakarurama ndingadai ndakada sei kukuvhumbamira sezvinoita sheshe yehuku ichivhumbamira hukwana dzayo asi wakaramba asi zvino nguva yako yasvika vose vaiva mubwiro abrahama isaka jakobho vaprofita vose vakanga vakamirira nguva ino zvino chechi yakanga yakapofomara kwazviri ndiani uyo ari kukonzera ruzha rwose urwu ndiani munhu iyeye vakati neimwe nguva ko haasi here mwanakomana womuvezi uye ari kuno uku tinomuziva ko akawanepi ungwari uhu sei hatimuoni achizvibatanidza nechimwe chezvikoro zvedu hatizivi kana paine mabhuku aakambodzidza kubva paari ndianiko uyu ndiye akanga ari mhinduro kuchiprofita chomuprofita heunoi uyo wouya akatasva mhuru yembongoro kukwezva mumeso kwakadini mwari vakanga vachizadzikisa shoko ravo rakavimbiswa nguva yanga yakamirirwa kwamakore zviuru zvina muna Genesis chitsauko 3 uye ndima 15 mwari vakanga vafanotaura mbeu yemudzimai ichakuvadza musoro wenyoka asi musoro wake uchakuvadza chitsitsinho chake chiprofita ichocho chichidzika nemubhaibheri chezvakafanotaurwa zvekuuya kwemurume uyu uye pano apa nguva pfupi ichangopfuura pakanga pava nomuprofita akamira pakati pavo aiva muprofita akasimbiswa zakariya uye akataura kuti imi vakunda vejerusarema nemi vakunda veziyoni farai danidzirai itai ruzha nokuti mambo wenyu anouya kwamuri
Ari munyoro akazvideredza nokuzvinini pisa akatasva pamhuru yembongoro. Uye apa vanhu ivavo vakaverenga gwaro iroro zuva nezuva vakamuona achiuya akatasva uye vakadaidzira dianiko uyu.
Maona
Mwari ari kuzadzikisa shoko rake kuvanhu vaifanira kunge vakaziva kuti chaiva chii asi havana kuchiziva. Mwari kana achizadzikisa shoko rake zvinogara zvichikonzera kukwezva meso. Zvinogaro daro zvinokonzera kuti meso akwezwe nokuti zvinoshamisa kunyatsoshamisa chaizvo paanozadzisa shoko rake kumaitiro echimanje-manje ezuva rino. Nokuti maitiro echimanje-manje ezuva ranhasi haatendi mazviri, vane nzira dzavo voga. Zvino tinoona uye ngatidzokerei kumagwaro uye titore zvimwe zviitiko zvinoshamisa kwemaminitsi mamwe mashoma. Apo Mwari pavakazadzikisa chiprofita chavo, kana Mwari akataura chimwe chinhu ari kutozochiita, denga rose nenyika zvingapfuuri, asi shoko iroro haringatopfuuri. Naizvozvo rinokonzera mamiriro ezvinhu, mamiriro ezvinhu anoshamisa. Cherechedzai kuti shoko ramwari harinzwisisika sei kuvanhu vanofanira kunge vachiritenda uye asi harinzwisisike vanodaidzira. Zvakanaka, ko chiiko ichi? Ko izvi mazviwanepi? Uyu ndiani? Chiiko ichi? Apo pavaifanira kunge vachidaidzira hosana kuna mambo anouya nemuzita rashe, asi pakanga paine boka duku chete raiita izvozvo, boka duku chairo. Mushure memakore zviuru zvina echiprofita pachinhu chikurusa chaifanira kuitika kunyika, nokuti tariro yose yavakafa yakazorora pachiri, ramangwana rose rakanga rakazorora pachiri, uye vanhu vezvinamato vaiti vanochitenda vaitozhambatata. Ko ndiani uyu? Uye chii chiri kukwezva meso? Chimwe chinhu chinoshamisa. Zvingori zvakafanana, hazvingoshanduki, zvinoshamisa. Ngationei zvimwe zvezvinhu zvinoshamisa sezvandataura. Chii chaikwezva meso kutonga kusati kwarova nyika nokuiparadza nemvura? Murume mutana aiva nemakore angasvika zana nemakumi maviri achivaka chikepe ipo pasina mvura yokuti chiyangarare pairi. Pamusoro ipapo kwemakore akamira pamukova achivaka nechemukati nemukati achiisa namo mukati nokunze, uye achiti nyika iri kuzomedzwa nemvura. Chizvarwa chikuru chezvesainzi, chiiko chiri kuita ruzha pamusoro pegomo apo? Handiti mumwe mutana anonzi Noa, uye ari pamusoro apo mutana anopengereka? Mutana uyu akanyanya kugarisa muzuva, akakuvadzwa nezuva, pfungwa dzake dzakarasika, uye ari kuvaka chimwe chaari kuti areka, uye ari kuti mvura ichauya kubva kudenga uku kusina mvura, uye ichayeredza vanhu vose varipo. Zvino munhu wose asingateerere mharidzo yake, iye munhu wose asingapinde muareka iyoyo, ari kuzonyudzwa. Makambonzwa chinhu chakadaro? Chaiva chinhu chinoshamisa chaikwezva meso. Ndinogona kufunga kuti vanhu kana vainyatsoda kumbonyatsoseka chaizvo, vaienda kunomira pamberi pemukova weareka uye voseka. Seize iwe waiti kwaizvo naye makore zana akapfuura? Vasekuru vakandiudza kuti vakakunzwa pamusoro apa uchiti kuri kuzonaya. Zvino uchiri kugongodza zvino pamapuranga akare aya pano? Ko unoregererei kungozvirega woita munhu kwaye? Asi vakanga vari Mwari vari kugadzirira vimbiso uye nokuzadzisa chiprofita icho chakanga chaitwa nomuprofita wake. Zvakanga zvisinganzwisisike Mwari vachizadzisa vimbiso yavo kuna Noa, apo vamwewo vaiseka. Mwari zvekare vakanga vachigadzirira kuita nhoroondo, kurakidza kune vamwe kunyange kuzuva rino kuti iye anochengetedza shoko rake. Hazvina basa kuti zvinoita sokunge hazviite, uye hazvina pfungwa. Iye anongochengeta shoko rake. Akanga achiita muenzaniso kubva pamutana uyo akanga achigongodza paareka iyoyo kune vanhu ava vari muno muAmerica manheru ano, uye nevari pasi rose. Hazvinei kuti sainzi inoti kudii, Gavano taura izvi izvo kana nezvimwe iye anongo gara achichengeta shoko rake akanga achiita nhoroondo. Chiiko chakanga chichikwezva meso nerimwe zuva. Chinhu chinoshamisa chakaitika murenje uye rakanga riri gwenzi raifuta moto. Uye muprofita akanga atiza basa akanga akamira zasi murenje. Haana kunzwa izwi, haana kunzwa ruzha, asi akatarisa akaona chinhu chinoshamisa pamusoro pegomo. Mwari vakanga vachiedza kukwezva meso ake. Ndizvo zvazviri nhasi. Mwari akanga achigadzirira kuzadzisa shoko rake nomuprofita wake Abrahama. Mbeu yako ichagara kwemakore mazana mana munyika yevatorwa. Ndichavabuditsa neruoko rune simba. Uye akanga achigadzirira munhu kuitira basa iroro, sokugadzirira kwaaita areka kuva nzvimbo yokuchengetedzwa kuna vose vaizotenda. Mwari akatungidza chigwenzi chine moto. Zvino mufudzi wemakwai uyu Mozesi akati, regai nditsaukire parutivi ndione kuti chishamiso ichi chinorevei. Zvino paakasvitsa Mozesi pachikwenzi akataura kwaari. Chii chakazenge chichikwezva meso muimba huru yaPirato? Apo mufudzi wemakwai uyu akakandira pasi tsvimbo zvino ikashanduka kuva nyoka. Mwari achizadzisa vimbiso yake kuna Mozesi. Chii chaikwezva meso pagungwa reDead Sea? Apo mabhiza aFarao ose akashamisika paakaona mhepo ichidzika kubva kumatenga nokupatsanura gungwa dzvuku kubva kurudyi kuenda kuruboshwe, uye boka renhapwa dzinonzwisa urombo dzichifamba pandima yokudana kwaMwari dzichiyambuka pavhu rakaoma. Chaiva chii? Mwari achichengeta shoko rake. Rufu rwakasuduruka, vanhu vapenyu vakayambuka. Zvino vanhu vakanga vakafa pamweya vakaedza kuzvitevedzera, zvino vakanyura. Mwari achizadzisa chiprofita uye achigadzira nhoroondo. Ndizvo zvaikwezva meso pagungwa reDead Sea. Chii chakanga chichikwezva meso nezuva rechipiri rakatevera iroro? Pagomo reSinai, apo vanhu vose vakarayirwa kuti vasaswedere pedyo namadzimai avo. Pavakarayirwa kuti vasuke hanzu dzavo nokuzvichenesa nokuti vaungane pagomo. Apo murume ane zita rokuti Mozesi akanga ati akasangana naMwari mushongo yemoto. Uye Mwari vakanga vati kuna Mozesi, ndichaburuka pakati pavanhu, ndichazosimbisa izvo zvandakataura kwauri. Uye kuti ndini ani, ndichavaratidza kuti ndini Mwari wacho. Ndizvo zvaikwezva meso. Mwari achizadzisa shoko rake. Chii chaikwezva meso rimwe zuva munhoroondo? Apo rudzi rwevanhu vakanga vakanganwa Mwari. Apo vanhu vakanga vava vetsika uye vasina hanya. Apo vaprisita vakanga vatevedza maitiro echimanje-manje. Vaprofita vachiprofita maererano nezvaidiwa nevaprisita. Uye nezuva iroro semazuva ose paive nemurume mumwe chete wavaiti aiva mupengo. Akataura nezvevakadzi vaizvipenda nezvimwe zvose, uye akanga ari muchinda asinganyatsonzwisisika. Uye mukuru mutana uyu akanga ati kuna mambo, kunyangwe dova richidana hariuye kusvikira ndaridana ini. Uye isu tinoona kuti zvino iye akauya akazvivanza nokutiza, iye ndokuzvivanza kurenje kune imwe nzvimbo. Ruzhinji rwakafunga kuti pamwe ashaya chokudya ndokuziya ndokufa kana kuti akaparara. Asi akanga awana chokudya zvakanyatsokwana nokuwana mvura zvakare. Zvino heuno yave apa adzika iye ndokuti, muri kuona here kuti ndine zvanzi naJehovha? Zvino kana musati magutsikana, ngatiendei pamusoro pegomo uye tigoratidza kuti Mwari ndiani. Nokuti akanga awana chimwe chiratidzo kubva kunashe. Iye akati, sarudzai imi iyo aritari uye muite, uye sarudzai nzombe mudziuraye, ini ndichagadzira aritari ya Jehovha, uyewo ndichaisa nzombe pane yangu. Tose tichaita chibairo. Regai Mwari anova Mwari wechokwadi apindure. Anga dai asina kuita izvozvo. Dai Jehovha vasina kunge vamuudza akazozvitaura gare gare. Ndakaita izvi pa zvose izvi pakurayira kwenyu Ishe. Asi chii chiri kukwezva meso? Pane vaprisita mazana mana akamira pagomo. Uye mambo ari pamusoro apo mungoro yake. Nezombo zvake zvose nevarindi vakakomberedza. Uye uyu mutana ane makushe, ari murume ane huso husina kunyatsoti kwesere, ane mhanza, aine bvudzi rakangorembera nepachiso chake, nedewe rehwai rakamoneredza muviri wake wese, aine mavhudzi pamuviri wake wese, akamira ipapo nechimuti muruoko rwake, nechinhu chemafuta mune rimwe ruoko. Akanga akamboti makore matatu nechidimbu, nguva iyi isati yasvika, hakuna kana dova richabuda kusvikira ndadanira kuti riuye. Achitora chinzvimbo chaMwari nezvinhu zvakaita seshongwe, mimvuri nezvose zvavanotaura pamusoro pazvo. Uyezve heunoi mupengereki mutana uya akamira pamusoro pegomo apo achiunza vanhu vose ipapo. Chiiko chaikwezva meso? Akanga ari Mwari vachigadzirira kusimbisa muprofita wavo kuti ndeve chokwadi. Akanga ari Mwari achizadzisa chiprofita. Mwari zvekare ari kugadzira nhoroondo achizadzisa shoko. Kwapera mazana mashoma emakore shure kwaizvozvo, kwakava zvakare nemurume akanga akazodzwa nemweya mumwe chete. Iye akabuda achibva murenje asina kuzvibatanidza nerimwe ramasangano. Kunyange baba vake vakanga vari munhu wesangano, muprisita weurongwa, asi iye akabuda kubva murenje akapfeka dewe rehwai, bvudzi pachiso chake chose, pachinzvimbo chokuva rachena mvi, rakanga riri dema. Chii chaikwezva meso pamurume uyu? Icho chakakweza Jerusarema rose nejudheya rose. Vamwe vavo vaenda uye vachiti kune mupengo zasi uko ari kuedza kunyudza vanhu mumvura. Ndiani akambonzwa nezvechinhu chakadaro? Vamwewo vakanga vaine shungu dzokuda kuziva uye vaiti uyu anofanira kunge ari Mesiya. Mumwe wavo akati anogona kunge ari mumwe wavaprofita. Vakanga vasingazivi zvokufunga, asi chaiva chii? Akanga ari Mwari vari kuzadzisa Isaiah 40. Apo paakati tarira izvo zvaaizoita mumazuva ekupedzisira kuti aizotumira muranda wake uye nezvaaizoita. Zvino tinozoona kuti mavhiki mashomanana shure kwaizvozvi, murume iyeye akanyatsogutsikana nemharidzo yake kudzamara akati, pane mumwe akamira pakati penyu uye shangu dzake handina kukodzera kudzitakura. Iye achakubhabhatidzai nemweya mutsvene nemoto sezvandakakubhabhatidzai nemvura. Rimwe zuva munhuwo zvake, murume wechidiki aive nemakore angaite makumi matatu akafamba achidzika uye ndokubhabhatidzwa. Uye apo murume uyu paakauya, pakanyatsova nekukwezva meso emuprofita. Muprofita akaita zvinoshamisa musi iwoyo. Rungano haina kugona kusatarisa maitiro emuprofita uya. Paaikakavadzana nevaprisita mhiri kwerwizi, vakati, Mwari vakavaka aritari iyi, Mwari vakatiudza kuita izvi. Mozesi ndiye muprofita, tinotenda muna Mozesi. Chibayiro achimbofa chakabviswa. Ndinokwanisa kunzwa Johani achipindura akati, hamuna here kuverenga mugwaro izvo zvakataurwa namuprofita Dhanieri achiti chibayiro chamazuva ose chichagumiswa uye nguva yacho yatosvika? Hamuna here kuverenga zvakataurwa naIsaya muchitsauko 40, inzwi rounodaidzira murenje, gadzirirai nzira yaShe. Pane zviprofita zviviri pamusoro pangu, uyezve chimwe zvechinhu, hamuna here kucherechedza muprofita wedu makore mazana mana akapfuura? Maraki paakataura muchitsauko 3 uye ndokuti, tarirai ndinotuma nhume yangu mberi kwangu kuti agadzire nzira. Hamuzivi here kuti izvi zviri kuzadzisa chiprofita? Chiprofita chaizadzikiswa. Pakare pakare ipapo muprofita akacheuka uye ndokuti, tarira, herinoigwayana naMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Zvino chii chiri kukwezva meso? Zvashanduka kubva kumuprofita kuva chiprofita chake. Zvino chechedzai zvinozoitika. Hepanoipouya munhuwo zvake, asina munhu anomuziva, mwanakomana wemuvezi, akauya achifamba achipinda mumvura apo Johani muprofita mukuru akati ndini ndingatoda kubhabhatidzwa nemi ko mauya kwandiri sei akati zvirega hako zvidaro asi somuprofita neshoko zvakatifanira kuti tizadzikise kururama kwose naizvozvo akanzwisisa kuti chibayiro chaifanirwa kugezwa chisati chapiriswa zvino ndokumubhabhatidza zvino pane kumwe kukwezva meso kwakaitika apo iye akabuda mumvura muprofita uyu akanga anyatsotendeka kushambadzira nokuzivisa chizvarwa chake uye nenguva akatarisa kumusoro zvino ndokuona matenga achizaruka akaona mweya wamwari senjiva uchiburuka pamusoro pake uye nenzwi richiti uyu ndiye mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira mwari vakanga vachisimbisa mharidzo yomuprofita yakanga ichikwezva meso pajorodhani hama yaiimba nguva shoma yapfuura kana kuti yanga ichifanira kuimba pane chikomo chiri kure pakamira muchinjikwa wekare wakakwasharara chii chiri kukwezva meso pagomo rekarivhari apo tinoona nyika yezvinamato yakanga yamupomera uye hurumende yechiroma yakanga yamutongera kuti afe zvino hounoi aive akarembera pakati pemakororo mairi achifa nenyota ropa richichururuka kubuda mumutumbi wake heunoi akarembera achichema mwari wangu mwari wangu ko mandisiyireiko uye vanhu vezvinamato vakamira ipapo vakazvitarisa havana kana paduku chaipo kumboziva kuti chiprofita chetestamende yakare chakanga chichizadziswa ipapo chaipo pakarivhari panguva iyoyo dhavhidhi pachake akanyora akawira mumweya sevaprofita vose akaita sokunge aiva iye dhavhidhi akachema muna mapisarema 22 mwari wangu mwari wangu mandisiyireiko mapfupa angu ose anonditarisa vakabvoora maoko angu netsoka dzangu dhavhidhi achitaura sokunge aiva iye zvino akanga asiri dhavhidhi akanga ari kristu muna dhavhidhi uye apa icho chiprofita chakabuda pakati pavaprofita vakasiyana-siyana chakanga chichizadzikiswa pagomo rekarivhari chii chiri kukwezva meso pagomo rekarivhari mwari vari kuzadzikisa shoko ravo kumwezve kukwezva meso kwakaitika pagomo paiva pazuva rependekosti apo vose vakanga varipo vaungana pamabiko ezvinamato vachifunga kuti vakanga vabvisa mipengo yose vakanga vasina kunge vanzwa kubva kwavari kwemazuva gumi pakare pakare semukoko wenyuchi vakapamuka vachibva paimba yepamusoro kunze kupinda munzira vachidaidzira nokuenderera mberi ko chiiko ichi zvinoreveiko izvi varume vose ava vakadhakwa here tarisai zvino muprofita akamira pakati pavo seurongwa hunofanira kuita muprofita iye ndokuti imi varume veisraeri nemi vagari vemujudheya nemujerusarema izvi ngazvizivikanwe kwamuri zvekare teererai mashoko angu ava havana kudhakwa sezvamuri kufunga kuti ndizvo zvavari asi izvi ndizvo zviya zvakarehwa naishe nomuromo wajoeri muprofita zvichaitika kuti mumazuva okupedzesera ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose ndizvo zvaikwezva meso vanhu vezvinamato mushure mekuroverera muchinda hweupenyu uye nezvose kunyange izvo zvakadaro havana kuona vimbiso yokuuya kwemweya mutsvene kukwezva meso ko uyu ndiani izvi zvinorevei ko vanhu ava vaita sei ini zvangu zvimwe chetezvo nhasi tichanyenyeredza zvinhu zvakawanda kuti tizvisvitse panguva ino ndizvo zvimwe chetezvo nhasi zvinhu zvimwe chetezvo zviri kuitika mubvunzo mumwe chete uri kubvunzwa goma minimini ose aya chiiko tarisai kukwira nokudzika munzira motokari dzinobva kumichigan kusvika kuflorida kubva kumaine kusvika kucalifornia mangwanani ano pandange ndichityaira ndichibuda kana kuti mushure memasikati tanga tichidzika nenzira mudzimai neni tanga tichitarisa zvikwangwani zvenhamba dzepamotikari ndipo pandafunga nezvechidzidzo ichi zviri kureveiko izvi sezvachakati apo pane mutumbi ipapo zvapungu zvinoungana ndati kumudzimai wangu Mudiwa, unorangarira here usiku hwekupedzisera apo pandakaonekana nezvose zvakanga zvakakosha kwandiri panyika uye ndokuenda muminda yokuvhangera kutanga chimwe chinhu chemwari vakanga vati ndiite vakaimba rumbo rwuya vanobva kumabvazuva nokumadokero vanobva kunyika dziri kure kure kuzodya namambo wedu kudya sevaeni vake vakaropafadzwa sei vafambi ava vachitarira chiso chake chakayereswa vachibwinya norudo rwokudenga vagoverani venyasha dzake vakaropafadzwa semabwe akakosha achipenya mukorona yake ndicho chaicho chiri kukwezva meso iyo mbeu yakatemerwa yamwari avo vasina chimwezve chavanogona kuita kunze kwekuchitevera chinoreva zvinopfuura upenyu kwatiri tora hako upenyu hwedu asi haungatore ichocho chii chiri kukwezva meso mwari semazuva ose ari kuzadzisa shoko rake ari kuzadzisa shoko razakariya zvakare remuprofita zakariya apo pandarava ndima 9 chinguva chapfuura apo jesu akapinda mutemberi yake akatasva kana kuti paakapinda jerusarema akatasva pakambongoro kadiki kachena chiprofita chakazadzikiswa chakarehwa nazakariya yechino icho farai kwazvo imi vakunda veziyoni pururudzai imi vakunda vejerusarema tarira mambo wako anouya kwauri ndiye wakarurama anouya noruponeso muunyoro akatasva pambongoro uye pamhuru yembongoro ndicho chaikwezva meso pajerusarema pamuzinda wezvokunamata zvino tiri kuona chiitiko chezuva rokupedzisira ngatingozarurai mapeji mashomanana muna zakariya uye tigoona zvakataurwa pamusoro pazvo ngatizarurei zvino kuitira zvemazuva okupedzisira izvo zvaiva zvechizvarwa chepakati ngatitivhurai zvemazuva okupedzisira zvino ngatizarurei kuna zakariya chitsauko 14 uye tichitangira pandima 4 zvino teererai zvino ticharava tichidzika nechikamu chegwaro mavhesi angaite mapfumbamwe kubva pana 4 kusvika 9 nyatsoteererai napadyo uye zviri kuprofita nezvekuuya kwake mazuva okupedzisera nyatsoteereresai zvino iyi zvanzi najehovha magwaro zakariya 14 rangarirai zakariya 9 zvayakataura uye havana kuicherechedza zvino zvakaita sei nhasi zakariya 14 ichitaura nezvekuuya kwake nezuva iro tsoka dzake dzichamira pagomo remiorivhi zvekare riri pamberi pejerusarema kurutivi rwamabvazuva gomo remiorivhi richapamuka napakati zvichibva kumabvazuva zvichienda kumadokero kuchavapo mupata mukuru kwazvo imwe hafu yegomo ichatsemukira kurutivi rwekumusoro imwe hafu yaro kurutivi rwezasi muchatiza nomumipata wamakomo nokuti mupata wamakomo uchandosvika paazeri zviro kwazvo muchatiza sezvamakatiza kundengendeka kwenyika pamazuva auziya mambo wajudha kumwe kundengendeka kwenyika kuchitsemura nyika nokuizarura kana muchida kutevera gwaro ipapa cherechedzai ndima 5 iri kureva iyo kuti kupamuka kwegomo remiorivhi kunokonzereswa nokundengendeka kwenyika izvi zvinosimbiswa naisaya 29:6 nazvakazarurwa 69 chaizvo chiichocho muprofita mumwe chete akataura nezvokuuya kwake kwokutanga akaona kuuya kwake kwechipiri cherechedzai semazuva okundengendeka muri kuona zviri kuitwa nokundengendeka kwenyika muri kuona kufanotaurwa kwawo ipapo Jehovha Mwari wako uchauya navatsvene vose pamwe chete newe zvino nezuva iro haleruya zvino nezuva iro chiedza chichashayikwa zvinopenya zvichadzimwa asi richava zuva rine zuva rimwe rinozikanwa naJehovha hapangavi masikati kana usiku asi nenguva yemadekwana chiedza chichavapo Mwari pachava nechiedza panguva yemanheru Muprofita mumwe chete. Asi vanhu vakapofomara. Chiko chiri kukweza meso. Ngatingoravai mamwe mavhesi akati kuti. Zvino nezuva iro, mvura mhenyu zhinji ichabuda kubva muJerusarema. Imwe hafu yayo ichagovera kugungwa rokumabvazuva, imwe hafu yacho kugungwa rokumavirira. Zvichaitwa pazhizha napachando. Evhangeri ichaenda zvose kumaJudha uye nokumarudzi avaHedheni. Jehovha uchava mambo we nyika yose nezuva iro. Jehovha uchava mumwe chete nezita rake rimwe chete. Kuchava nechiedza panguva yemanheru. Ndizvo nzira yokugwinya muchanyatsoona. Nenzira yemvura ndicho chiedza nhasi. Takavigwa muzita rakakosha raJesu. Vatu kune vakuru, tendeukai zvivi zvenyu zvose. Mweya Mutsvene zviro kwazvo uchapinda mukati. Chiedza chamanheru chauya. Inyaya yechokwadi kuti Mwari naKristu vamwe chete. Maona here patave? Nyika dziri kupamuka. Israeri iri kupepuka. Zviratidzo izvo vaprofita vedu vakafanoreva. Kundengendeka kuya kumarudzi echiHedheni muzuva rokupedzesera. Mazuva emarudzi evaHedheni averengwa. Zvinotyisa zvichidzivisa. Dzokaiwo imi makaparadzirwa kune vekwenyu. Imi makakandirwa kunze uye neareka idzi dzakatakurwa pangoro itsva. Budai kubva ikoko, rufu rusati rwakurovai. Mwari akazvisimbisa. Zvichava saizvozvo. Ngatidzokei kune rumwe rugwaro muTestamende yekare. Maraki chitsauko 4. Uye tigorava zvisoma nane chitsauko 4. Tarirai zuva rinouya rinopisa sechoto. Ipapo vose vanozvikudza navose vanoita zvakaipa vachava samashanga. Zvino ino haisi yaiva Maraki 3 yaiva kuuya kwekutanga. Zvino pano ndipo pane kuuya kunotevera. Kunyange Dr. Scofield pano handitenderane navo zvachose pazvinyorwa zvavo zvapazasi apa. Asi vakanyatso zvinanganisa kwazo. Kutuma kwaJohani kuna Maraki 3 uye kuuya kwechipiri kwaKristu uye Eria achifanotanga auya. Ndizvo zvoka. Vose vanozvikudza vachatsva, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Uye rikasavasiira mudzi kana davi, zvinogehena rezienda nakuenda riri papi zvino. Asi imi munotya zita rangu, muchabudirwa nezuva rokururama, rinokuporesa misangano yokupodza varwere, kuporesa pasi pamapapiro. Imi muchabuda, muchikura semhuru dzomuchirugu, muchatsika vakaipa pasi, nokuti vachava madota pasi petsoka dzenyu nezuva iro randichaita izvozvo, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Rangarirai murayiro waMozesi muranda wangu, wandakamurayira paHorebhi, wavaIsraeri wose, izvo zvandakatema nezvandakarayira. Hekunoi kuuya kwaEria. Tarirai ndichakutumirai muprofita Eria. Waro rokupfiga kweTestamende yekare. Ndichakutumirai muprofita Eria. Zuva iro guru raJehovha rinotyisa risati rasvika. Zvino iyeye haigona kuva Johani. Kwete. Maona nyika haina kuzopiswa uye vakarurama kuzofamba pamusoro pevakaipa. Maona, kwete kwete. Zuva iro guru raJehovha rinotyisa risati rasvika. Iye uchadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana nemwoyo yavana kumadzibaba avo kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutuka. Cherechedzai kunyatsonanga kune Mweya Mutsvene kuitira kuti chirege kupesanisa iko kuuya kuviri kwaEria. Maraki 3 akati, tarira ndinotuma nhume yangu pamberi pangu. Jesu akavhunzwa pamusoro paJohani. Iye akati, kana muchizvigamuchira, ndiye iye uyo akanzi navaprofita ndichatuma nhume yangu pamberi pangu. Ndiye uya Eria waifanira kuuya. Maraki 3. Cherechedzai rugwaro runonyatsozvipa zvakananga. Tarisai kuti izvi kuratidza ivo vanoda kutenda, avo vanoda kuona. Rangarirai Jesu achimira pakati pegwaro. Nokuti chikamu chimwe charo chakanga chatozadzikiswa kare. Chimwe chacho ndechekuuya kwake kwechipiri. Kuti ndiparidze gore rengoni dzaJehovha. Kuti ndirape vane mwoyo yakaputsika. Uye ndokumira. Kwete kuunzwa kutongwa pavaHedheni. Kusvikira kuuya kwake kwechipiri. Cherechedzai rugwaro urwu runoenderana naizvozvo. Uye iye Eria uchadzoreredza mwoyo yamadzibaba kuvana. Zino tichitaura pamusoro paMaraki 4, kwete kuzvipesanisa kana kuti waro Maraki 3, Johane, Eria, uyo akauya mazuva ayo ekuuya kwaKristu kwokutanga asati asvika, ndokutendeudza mwoyo yamadzibaba vatana vakare kuenda kumharidzo yavana, mharidzo itsva. Zvino tarisai, uye mwoyo yavana kumadzibaba mukuuya kwake kwechipiri mumazuva okupedzesera anodzosera kumadzibaba okutenda kwechiapostora zvakare. Munoona here kuti magwaro anopinda mumutsara zvakakwana sei? Uko kwaiva kupera kwetestamende yakare. Testamende yakare. Zvino tinoona kuti pane chiedza munguva yamanheru. Chii ichocho? Ndipo pamusoro, gomo repamusoro pemuti. Sezvandataura mangwanani ano, tafamba tichiuya tichikwira nomumasangano tichipfuura kwete muti wemuranjisi sezvataurwa mangwanani ano. Asi takava negrapefruit, mandimu neimwe mhando yakasiyana-siyana yakauya isina kufanana nepakutanga zvachose. Asi shure kwe, musapotsa izvi, hezvo zvouya shure kwekunge masangano ose auya akanga asina chiedza kubva pakutanga. Pane zuva risinganzi masikati kana usiku. Vari kuitei? Vari kuitei? Ko rinoitei? Iro ndimu rinotsvagei pamuti wemuranjisi? Rinotora upenyu hwapamavambo hwemuranjisi huri kukwira rohutsvemisa nemundimu. Ndizvo zvakaitwa namasangano kushoko ramwari, kushayisa simba shoko ramwari netsika dzavo. Iyoyo izvanzi nemweya waJehovha. Vakabereka mandimu, magirepufruit, kwete maranjisi. Asi ko muprofita akati kudini? Mumwe chete ataura pachidzidzo chedu manheru ano. Farai, o vakunda veJerusarema, daidzirai neruzha, vakunda veZioni. Nokuti mambo wenyu anouya kwamuri wakazvininipisa uye nounyoro akagara pamhuri yembongoro. Cherechedzai, muprofita mumwe chete akati pachasvika nguva yokuibva zuva rinotumirwa panyika kuti riibvise muchero. Seiko pasina kungova nokuibva? Pakanga pasina muchero wacho wokuti uibve, asi upenyu huchiri kufamba rwendo. Wakauya nomugrapefruit kuti uve muranjisi, ndokuona kuti wakaita sangano. Wakava grapefruit, wakaenda zvakare, wakabuda nguva iyoyo sendimu. Ukaenda zvakare, ndokushanduka kuva chimwe chinhu. Zvino pakupedzesera, pamusoro pemuti, wakashanduka kuva tanjero, rinova hafu yeranjisi nehafu yendimu, muchero wamasanganiswa, chinhu chakatsveyamiswa. Chasvika pakutsveyamiswa, chichiraramiswa nemuti mumwe chetewo, chikwande. Potse potse zvaigona kunyengera vasananguro. Rinoita seranjisi asi harisi. Asi kuchava nechiedza, kana uchinge wakura kupfuura sangano, kana uchinge wabuda kunze kwesangano, unotanga zvakare kuchitungira, unobereka maranjisi sezvawakaita pawakapinda muvhu. Uye zvadaro pachava nechiedza. Chiiko chiri kukwezva? Chiko chiri kuitika?
Fulfilling God's word.
Kuzadzikisa shoko ramwari. Pane zvapupu zviviri zvetestamende yakare zvakati izvi zvichaitika. Ngatitore Johane 14:12 mutestamende itsva. Jesu akati, unotenda mandiri, mabasa andinoita iye uchaaitawo. Zvakare womuna Ruka 17:22 kusvika 30, iye akati, sezvazvakanga zvakaita mumazuva aRoti, Sodhoma isati yapiswa, ndizvo zvazvichaitawo pakudzoka kwemwanakomana wemunhu, nezuva iroro mwanakomana wemunhu paachazarurwa. O, chingotarisa pamagwaro, mwanakomana wemunhu, Jesu Kristu mumwe cheteye zuro nanhasi nokusingaperi. Kukura kupfuura masangano, kukura kusvika pamusoro pemuti. Akati kudini muna Johane 14 kana kuti 15, davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereki zvibereko rinobviswa uye rinodimurwa rigokandirwa mumoto nokupiswa. Asi davi rimwe nerimwe rinobereka zvibereko richanatswa. O, pachave nemvura dzechokwadi dzokutanga nemvura dzinotevera mumazuva okupedzesera pamusoro pekaboka kaduku kanouya naye ari pakambongoro kaduku kanyoro kakazvininipisa pasina mbong kana kuti sangano vachidanidzira hozana kuna mambo anouya nezita raishe chii chiri kuitika nhasi chii chiri kukwezva meso pagomo nguva shoma yapfuura ndakamira papurupiti pano zvakataurwa nemweya mutsvene zuva richasvika apo vacharovera hoko pamberi pemba yako vachabvisa suo rako saka zvino uchangozvinyenyeredza usagumbuke ndakaona suo rangu rakapamurwa uye rakaradzikwa munyasi megomo ndakaona kakomo kepamberi pangu kakacherwa cherwa mapuranga nezvakadaro dzakapwanywa pwanywa iye akati ndakatarisa uyo heunoi riki muduku akanga auya ipapo ndokuwisira pasi ndokubvisa suo iri nokuita izvozvo ndakati ko seiko musina kumbonditaurirawo akabva ava kundichenamira zvino ndakabva ndamurova zvino pazvakaitika ndakati handina kumboita zvakadaro kubva pandakabuda munhandare yomutambo wetsiva asi ndiri kuda kuti ungoziva zvino ndakabva ndamuwatsura chimwe chete zvino pandakamuwisira pasi ndakamusimudza zvakare ndokumurova ndokumuwisira pasi zvakare ndakamusimudza katatu kana kana ndokumuwisira seri kwegomo saka naizvozvo ndakaenda ikoko uye ndikati izvozvo hazvina kunaka zvino ndakamusimudza ndokukwazisa maoko ake ndikati handina kukutsamwira asi ndiri kuda kuti ungoziva kuti haufaniri kutaura kwandiri nenzira yakadaro uye zvino pandakacheuka ndokudzoka mweya mutsvene wakanga wakamira pasuo ukati zvinonyenyeredza izvi kana hoko yaroverwa pasi nanga kumadokero bhuku iri ndiro zvose zvandinoda bhuku iri irayiro yakanaka nzira inoratidza kunyenyeredza matambudziko angu amen uye bhuku iroro ishoko uye shoko iroro ndimwari nyenyeredza matambudziko ako rinokutaurira zvekuita makore matatu apfuura ndakanzwa shamwari yangu savheya weguta anogara pazasi penzira imwe chete neni achirovera hoko pasi ndakabuda ndokuenda kunze ikoko uye ndikati ko zvaita sei mad mwanakomana wavakin shamwari yangu ini pachangu akati billy vari kuzokudza kupamhama kwenzira ino iyi mose munozvirangarira ndikati dzimwe nguva ibhiriji ndakaudza hama wudi ndikati chengetai yadhi yenyu dzimwe nguva bhiriji richazopfuura nepano kana zvakadaro nzira yakapamurwa zvidhina matombo zvakakandirwa kwese kwese saka iye akati ndakati chengetedza yadhi yako zvino pandaka vakin vakandiudza zvaizoitika ndakapinda mumba ndikati kumudzimai wangu agere apo mudiwa pane chimwe chinhu chakanyorwa pamusoro paizvozvo izvanzi najehovha pane imwe nzvimbo ndakapinda mukati ndokutora bhuku rangu ndakatarisa mukati maro uye rakati zvino zvichazoitika kuti shure kwemakore masere zvino pandakazvitarisa ndakati nguva yakwana zvino mudiwa tinofanira kunanga kumadokero mumazuva maviri shure kwaizvozvo ndakamira mumba dzingaite kuma 10 o'clock mamwe mangwanani ndakapinda mumweya wamwari ndakaona kachipoka kaduku kenjiva dzaibhururuka ndokutarisa kwadziri shiri duku munozvirangarira ndakaona ngirozi nomwe dziri muchimiro chepiramidhi dzichiuya dzichimhanyira kuuya kwandiri zvikanzi tendeukira kumadokero enda kutuson uchange uri mamaira makumi mana kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva uye uchange uchibvisa tsine kana kuti chaguduma zvavanochidana ikoko kubva pambatya dzako hama fred southman vakagarapo vakatitarisa iye zvino vakanga varipo mangwanani iwayo ndanga ndakanganwa nezvazvo ndakati kutinhira kwakavepo sekundengendeka kwenyika kwakazunguza potse potse zvose zvaiva munyika handingagone kuona kuti munhu angararame sei shure kwaizvozvo ndakatya ndakamira paphoenix imi mose makateerera manheru ano munondipupurira ndakaparidza mharidzo madzichangamire koyava nguva ipi tave papi ndakaenda kumadokero vazhinji vanga vari pano makawana tepi iyoyo vazhinji makanzwa zvichitaurwa gore kana kupfuura zvisati zvaitika ndakaenda kumadokero ndichinetsekana kuti chii chaizoitika rimwe zuva ndakadanwa nashe ndakaudza mudzimai wangu ndakati mudiwa nda dzimwe nguva basa rangu rapera ndakanga ndisingazivi ndakati mwari dzimwe nguva mapedza nezvangu zvino uye ndichange ndava kuenda kumusha enda unorangana nabhilly tora vana mwari achakugadzirirai nzira nemamwe maitiro Enderera imberi, raramai makatendeka kuna Mwari, onai kuti vana vaenderera mberi nokupedza chikoro, varerei nokuvayarutsa murayiro yaMwari. Mudzimai kati Bill, hauzivi kuti ichokwadi here? Ndakati kwete, asi hapana munhu angararame shure kwaizvozviya. Mamwe mangwanani, Ishe vakandimutsa vakati, enda unokwira uko kuSabino Canyon. Ndakatora kapepa nebhaibheri rangu. Mudzimai akati, "Ko uri kuenda kupi?" Ndikati, "Handizive, ndichakutaurira kana ndadzoka." Ndakanokwira mumakomo, ndokunokwira kumusoro uko kwaive nezvapungu zvaibhururuka zvichitenderera. Ndainge ndakutarisa dzimwe nhoro dzakanga dzimirepo. Ndakapfugama pasi kuti ndinamate uye ndokusimudza maoko angu mudenga. Zvino munondo wakarova ruoko rwangu. Ndakatarisa. Ndokufunga, chii chocho, pfungwa dzangu hadzina kurasika. Heunoi munondo uyu, muruoko rwangu, uchipenya, uchivaima, uchibwinya mukati mezuva. Ndikati zvino hakuna vanhu vari pedzgo neni mamaira kubva pandiri, kumusoro-soro, kuno kwegomo rino, ko, ungadai wabvepi. Ndakanzwa inzwi richiti, uyu munondo wamambo. Ndikati mambo, anogadza munhu nemunondo. Iye, inzwi rakadzoka rikati, kwete munondo wamambo muduku, asi munondo wamambo mukuru, iro shoko rashe. Akati, usatya, uku ndiko kudhonza kwechitatu, ndiko kusimbiswa kweshumiro yako. Ndakanga ndichienda kunovhima neshamwari, ndisingazive zvakanga zvichazoitika. Uye mumwe munhu akandidana, iye uya akambonditsoropodza pamusoro pemufananidzo wengirozi yaJehovha. Iye akautora, ndaifanira kuenda kuHouston, nokuda kwemwanakomana wake, nokuti akanga atongerwa rufu, uye aizourayiwa mushure memazuva mashoma. Zvino akasangana neni imomo, ndokundikandira maoko pandiri achindibundira, akati pafungei, iye murume wandakatsoropodza, ndiye auya kuzoponesa mwanakomana wangu woga. Boka rinoona nezvemagariro akarurama pavanhu, rakandipa remekedzo yaanoti Oscar, kana kuti chingava chii, chavanotaura. Nokuda kwekuponesa upenyu. Zvino takadzokera. Ndakakwira gomo kuti ndinovhima. Ikoko hama Fred neni wangu mangwanani patakafamba kubuda. Uye ndainge ndatowana nguruve yangu yomusango kare. Uye ndokutarisa ndokuona panzvimbo padzakanga dzaenda. Ndikati hama Fred, endai mhiri uko pane gomo iro. Mangwana rungwana ngwana. Zvino panotanga zuva uye ini ndichaenda. Kune rimwe racho, handizopfuuri pane nguruve yemusango iyoyo, handiiurai, asi dzikatanga kuuya dzakananga nekuno, boka iroro, ndichazopfuura mberi kwadzo, ndodzidzosera kwadzabva. Hama Fred vakaenda ikoko, zvino nguruve idzi dzakanga dzisiko. Vakandisimudzira ruoko ndokubva ndaona ndakadzika negomo, mikwata mikuru, zuva rakanga richibuda, ndakanga ndichipoteredza nerumwe rutivi rwegomo, pasina chandaifunga pamusoro pezviprofita, ndakagara pasi, ndakamirira, ndichizorora, ndokufunga. Chii chaitika kunguruve dziya? Ndakasimudza, ndokugara pasi, sezvinoita vechiIndia munoziva, ndakapfunya chisero. Ndakatarisa pagumbo rehovhorosi yangu zvino pakanga paine tsine. Ndaikabvisa, uye ndikati, izvi zvinoshamisa. Hezvinoi ndiri pano, mamaire angaite makumi mana, kuchamembe kwakadziva kumabvazuva kweTucson. Hekanoi kakomana kangu Joseph, kagere apo, kakandimirira. Zvino, pandakatanga kutarisa, uye ndokuona danga renguruve dzemusango dzichibuda, dziri chinambwe chingaita mayadhi chiuru kubva pandaive pamusoro pegomo. Ndakakandira tsine pasi ndikati, ndichadzibata, ndichaenda, ndinotora hama Fred, uye ndicharembedza kachimeru kepepa, kuti ndizivise nzira yokuenda nayo, pachikwenzi chemugwenga ichi chiri pano. Zvino tichazoona hama Fred, zvino ndakatanga kukwira gomo ndichimhanya chaizvo sezvo ndaikwanisa nokune rimwe divi. Pakare, pakare. Ndakafunga kuti mumwe munhu andipfuura. Handisati ndakambonzwa kutinhira kwakadaro zvakazunguza nyika yose. Uye pazvakaitika mberi kwangu ndakaona kwakamira ngirozi nomwe dzakaita chisumbu. Ndakazosangana nahama Fred nevamwe shure kwaizvozvo vakati, "Changa chiri chii?" Ndikati, "Zvanga zviri izvozvo." Zvino muchaita sei? Dzokera kumba. Nokuti zvanzi naJehovha, zvakavanzika zvinomwe. Zvainge zvakavanzwa muBhaibheri makore ose aya, masangano aya nezvose. Mwari vari kuzozarura zvakavanzika zvinomwe izvi kwatiri muzvisimbiso zvinomwe. Pakanga paine denderedzwa riya richisimuka kubva panyika semhute ichiumbika. Pachakadaro chakakwira nomugomo, ndokutanga kutenderera nechekumadokero nenzira yachakabva nayo. Veze science vakazoziziva shure kwekanguva chakareba kuenda mudenga mamaira makumi matatu uye chakapamhama mamaira makumi mairi nemashanu chakanyatsoita denderedzwa repyramid. Zvino rimwe zuva rapfuura ndakamirapo ndakatendeudza mufananidzo kurudyi. Zvino heunoi Jesu sezvaaive mumazera manomwe ekereke, wigi chena yakapfeka kuratidza umwari hwepamusoro. Ndiye Arufa naOmega, ndiye wokutanga newokupedzisira, ndiye mutongi mukuru wezienda nakuenda rose. Akamira ipapo kuzosimbisa mharidzo yenguva ino. Pachava nechiedza panguva yemanheru. Ko zvese izvozvi chiiko? Chakanga chiri chiiko? Ndakaenda kumadokero pagomo rimwe chetero ndichipfuura nepo ndina Bankswood. Ipapo ndakanzi, kandira dombo muchadenga, iti kuna vaudzi, zvanzi naJehovha, muchaona kubwinya kwaMwari. Zuva rakatevera chairo ndakamira ipapo, chamupupuri chakaburuka uye ndokupamura nokucheka makomo. Matombo ndokucheka miti nechepamusoro payo, mafita angaite matatu kana mana nechepamusoro pemusoro wangu. Ndokuita kutinira kukuru katatu uye hama dzakauya dzichimhanya. Pakanga paine varume vangaite gumi nevashanu vakamira ipapo, vaparidzi nevamwewo vose. Chiiko ichocho? Iye akati, changa chiri chii? Ndikati, kutonga kuri kurova mahombe kombe ekumadokero. Mazuva angaite maviri shure kwaizvozvo, kudengendeka kwenyika kwakapotsa kwanyungudza Alaska. Nechipiko chiedza ichi pamusoro pegomo resunset musango recoronado rekuarizona? Chiiko ichi chinhu chinoshamisa chakaitika pamusoro apo zvekutoti vanhu vanga vachityaira mabvazuva vachibva madokero vachinhonga mabwe matombo akapararira ipapo pachakarova? Uye rimwe nerimwe rao, rimwe nerimwe remabwe rine makona matatu pariri achakaparura, vatatu ndemumwe ari pamatafura nezviyero zvemapepa nyika yose. Nechipiko chinhu ichi chinoshamisa pamusoro pegomo resunset riri musango recoronado? Junior Jackson akateerera izvozvi munoyeuka muchiroto chaakave nacho chandakadudzira kuenda ndakananga kumavira zuva. Uyewo izvi zvakaitika pagomo remavira zuva, yava nguva yemanheru, nguva yekudoka kwezuva, maridzo yekudoka kwezuva kubudikidza nekudoka kwenhoroondo, kudoka kwechiprofita waro chichizadzikiswa. Uye pachava nechiedza panguva dzemadekwana pagomo resunset muCoronado Forest mamaira makumi mana nechekuchamhembo kweTucson. Tarisai pamepu muone kuti sunset peak iripo here. Ndipo chaipo pazvakaitikira. Handina kumbenge ndazviziva zama rarimwe zuva rapfuura. Chinhu chose chisingazofa chinoramba chichizvibhedhenura, kubvira pachinhu chichiitika kusvika pamufananidzo anova Jesu akamira akati tarisa, uyezve zvino chaizvo chaizvo pagomo remavira zuva. Nechiedza chemanheru, chiedza chemanheru chakauya, Mwari vachizvisimbisa. Chiiko ichocho? Inyaya dzakasimbiswa dzokuti Mwari naKristu vamwe chete. Chichena vangani vakachiona wigi chena pamusoro pake sezvatakataura muna zvakazarurwa 1. Tarisai umwari hwepamusoro, masimba epamusorosoro. Hapana zverimwe izwi, hapana zvemumwe Mwari, hapana chimwe, hapana. Mwari ndimo munogara uzaro hweumwari mumutumbi. Ngirozi pachadzo ndidzo dzaiva wigi yake. Amen. Chii chakaitika pagomo resunset? Mwari vachisimbisa shoko ravo. Ndicho chikonzero cheruzha rwose urwu. Cherechedzai, ndiMwari vari kuzadzikisa shoko ravo revimbiso zvakare yazvakazarurwa 10:1-7. Zvino nemazuva ekuridzwa kwemharidzo yemutumwa wechinomwe chakavanzika chaMwari chichapedziswa. Chakavanzika chakavanzwa chazvakazarurwa 10:1-7. Mharidzo yokupedzisira kuzera rekereke rekupedzisira inonyatsozadzisa chaizvoizvo muzera rino. Mutsvene Ruka 17:30, muzuva iro mwanakomana wemunhu achaonekwa naro, uye kuchasimuka vaprofita venhema navanakristu venhema vachiratidza zvishamiso zvikuru neziratidzo zvokuti zvaizonyengera vasanangurwa dai zvaikwanisika. Vanhu vachiri kungopokana. Uye zvesamazuva ose chechi ichiri kungopokanawo. Uye vezvesainzi mutuson vose nazvino vari kunyora nhaurwa vachiisa mumapepa. Shure seri uko kugomo relemon, iyo michina mihombe yekutora mifananidzo haina kuchiona chichisimuka chichikwira kubva patanga takamira. Chichifamba chakananga kumadokero kuratidza kuti nguva yapera haichakwanisa kuenderera mberi asi kachikamu kaduku ipapo yava kumahombekombe kumadokero. Kutonga kwakarova nenzira chaiyo kwachakaenda nako, chichienda napamusoro pephoenix uye nokuiyambuka kuenda kuprescott uye nokumakomo ekumahombekombe kumadokero, zvichienda nokukwira kusvika dzaienda kupi, kunyatsokwira kusvika kualaska, uye zviri kutinhira zvakananga ikoko chaiko. Uye nhare dzevanoongorora zvemuchadenga navose vari mutuson vachiri kungobvunza vaongorori vezvesainzi vari kuedza kuti vaone kuti chii ichocho. Chakanyanya kuenda mudenga zvokuti hakungaite mhute makore pasingaite kana chii zvacho mudenga imomo. Chii chakazviita? Ko zviri papi? Vari kungokatya madzwa nedenderedzwa rechemweya iroro rakarembera muchadenga sezvakamboita apo vanzveri venyeredzi vakauya vachitevera nyeredzi vachiti ari piko iye aberekwa mambo wamajudha. Chaiva chiiko? Mwari achizadzikisa shoko rake. Zvino kuchasimuka nyeredzi kubva muna Jakobho. Zvino Mwari wedenga akavimbisa kuti nguva yamanheru kuchauya zviedza zvamanheru. Makore matatu apfuura takavanzika ichi chakanga chiri chiprofita. Yava nguva ipiko changamire? Asi iye zvino chava nhoroondo. Zvatopfuura, vimbiso yakazadziswa. Dzava nguva iko changamire? Uye chii chiri kukwezva meso? Mwari ari kuzadzikisa shoko rake. Iye ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Ngatinamatei. Mwari vanodikanwa, ndabata vanhu kwenguva yakareba, yakareba kupfuura zvandanga ndaronga. Ndinonamata Mwari kuti chimwe chinhu chataurwa kana kuti chaitwa chichakonzera kuti vanhu vari kunze nekwose kuti vanzwisise, uye kuti nokuona nokunzwisisa vagotenda kuti imi muri Kristu wechokwadi, uye kuti mashoko ari kusimbiswa iko kusimbiswa kweshoko rake kuti rakakwana uye kuti riri kuzadzikiswa mumwaka waro. Zvino Ishe Jesu, kubva mumashoko enyu chaiwo makati nyika ichange iri muchinhano cheSodhoma. Tinozviziva izvozvo, tinokwanisa kuzviona. Uye imi makati nezuva iroro sezvazvaive zvakaita muSodhoma, paive nevatumwa vatatu vakatumirwa kunyika yavahedheni neyavahebheru, uye mumwe chete wavo akanga ari Mwari pachake, mwanakomana wemunhu, achizviratidza ari mumutumbi wemunhu, uye akaita chishamiso zvokuti akataurira Abrahama zvaiitwa naSara seri kwake mukati metende. Makati zvichadzokorora zvakare apo nyika yose yavahedheni ichange iri muchinhano cheSodhoma. Uye tava pano Ishe, zvimwe zviprofita zviri kusimbisa chinhu chimwe chete chokutumira Eriya mumazuva okupedzisera mweya waEriya panyika, kuunza mwoyo yemadzibaba kana kuti yevana kudzosera kumadzibaba. Uye ndinonamata Mwari panguva ino kuti muchisimbisa shoko renyu kuti muri mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Zvigoverei Baba. Ndevenyu vose ndinonamata kuti muchitipa maropafadzo aya uye nokusimbisa zvataurwa kuitira kubwinya kwaMwari nemuzita raJesu Kristu. Amen. Kutaura shoko munhu. Kusimbisa shoko ndiMwari. Kutaura chinhu chimwe chinhu. Mwari kuti vazviite chimwe chinhuwo. Mwari havadi mududziri, vanozvidudzira voga. Zvino tava kugadzirira kuva nomutsara wokunamatira vanorwara, Mwari vachitendera. Uye tinoziva kuti hapana kana, hapana murume, hapana mudzimai, hapana munhu, hapana ngirozi inokwanisa kukupodza. Nokuti Mwari vakatozviita kare, vakatoita gadziriro. Chinhu chete chavanofanira kuita kuzvigamuchira. Hakuna munhu, hakuna ngirozi, hapana chiripo, kunyange Mwari pachake hakwanise kukuregerera zvivi zvako. Zvakatoitwa kare. Jesu akazviita pamuchinjikwa. Asi hazvimbofa zvakakubatsira iwe kana chii kana kukubatsira chinhu kutosvikira iwe wazvigamuchira. Maona, chinhu chete chinogona kuitwa. Mirayiro yakapiwa naMwari kuvatendi kuti vaise maoko pavarwere. Izvi zvakavepo mukati mezvizvarwa zvemazera. Vakazviita izvozvo murumutsiriro uye vakazviti Mwari. Abrahama akaona zviratidzo zvakawanda, asi pakazosvika nguva apo Abrahama akaona chiratidzo chake chokupedzesera Sodoma isati yapiswa. Akanga ari Mwari achizviratidza mumutumbi wemunhu. Munozvitenda here izvozvo? Ko Jesu akataura here kuti zvichadzokorodzwa? Zvino vangani muno uye kunze kumaredhiyo kana kuti kunze kudzinhare munyika yose, kana uchiri kuteerera, chigadzirira zvino munamato. Iva pamunamato, uye nemi mune machira ari pano. Zvino handingagone kuudza Mwari zvokuita. Kwete, ngazvive kure neni kunyange kuda kuzviedza. Anozvitonga, anoita zvaanoda. Ndinokwanisa chete kuteerera uye nokungotaura zvaanotaura. Uye zvino vakamira vakakomberedza madziro, vakazara muno makamanikidzana. Handizive kana tikagona kubvunza Mwari nemashoko aya. Ko, kukweza meso uku chiiko? Kana Mwari akafamba pakati pedu zvakare, panogona kunge paine vaenzi pano, agofamba pakati pedu uye oratidza chiso chake chakaropafadzwa pakati pedu, agoratidza kuti mweya wake uri pano, kuratidza kuti iye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi, kuti mumwe nemumwe wedu shure kwemharidzo mbiri idzi dzakasimba, ndinogona kutenda kuti ndizvozvo. Munokwanisa kuzviita here? Zvose zvakanaka. Pane kuti ndidaidzire mutsara wekunamatira vanhu zvino, kupisa, kumanikidzana, kumira pamadziro. Ndinotarisa kurutivi urwu kuti ndidanire mutsara wangu wokunamatira vanhu. Haukwanise kuzviita? Ndichatarisa ndakamira ipapo. Ndodanira nekuku here? Varwere venyu, novo nezvimwe zvose, vavete, hamungagone kuzviita? Saka chingogarai muri pamuri uye tendai muna Mwari. Kana uine kadhi rokunamatirwa, ingoribata. Zvinenge zvakanaka, tichasvika kwauri kana uchida kuuya nemutsara. Asi hausungirwe kuuya nemutsara. Ivo vashepherd nemusi wesvondo vapfuura manheru havana kumbouya nomutsara upi zvavo. Handifungi kuti vakanga vaine kadhi rokunamatirwa. Ko, vashepherd vari pano here manheru ano? Vari kupi? Vari pano here? Vari kumashure? Makauya muine kadhi rokunamatirwa here vashepherd? Vakanga musina? Vakanga vasina? Izvo vagere ipo pano zvakare manheru ano. Nzvimbo yakanaka yokuva pairi hamashepati. Kwete kuti unongofanira kuvepo, asi kungova nokutenda. Nokuti rangarirai, kamudzimai kadiki kakabata hanzu yake, iye akazvinzwa, uye iye ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Uye tsamba kuvaHebheru mutestamende itsva yakati iye ndiye muprisita mukuru manheru ano, anokwanisa kubatwa nokunzwira kwoutera hwako. Unozvitenda here izvozvo? Iva nokutenda zvino. Usapokana izvozvo, zvitende uye zvichaitika. Unokwanisa kuwana zvava izvo zvavakumbira kana ukagona kuzvitenda. Asi unofanira kuzvitenda. Ungazviita here? Mese muchazvitenda here? Vangani vachazvitenda iye zvino? Mwari vakuropafadzei. Handizivi kuti uyu ndiani, uyu ndiani. Hapana mumwe chete wenyu wandinoziva. Harisi basa rangu kuziva mumwe nomumwe wenyu. Ibasa raMwari kuziva zvinhu izvi. Asi achazviita kana mukazvitenda. Ndichazvitenda here zvino? Zvino Mwari vanodikanwa. Zviro kwazvo hatisi boka ramakristu emasanganiswa. Hatifanire kuva vakadaro. Mumwe munhu anofanira kubhabhadzirwa nokunyengererwa sekacheche. Hamuna mhando yakadaro Ishe. Mune vatendi vakakwasharara. Huvepo chaihwo hwaMwari hunotungidza moto mumwoyo wemunhu. SaAbrahama wakatenda muna Mwari. Makazvizivisa kwaari. Zvino makazozviratidza kwaari mukaiita chiratidzo, uye iye akatenda mamuri.
Maka shandura mtumbi wake kuwa mjaya zvakare, nemudzimai wakewo, anova mudzimai wake waiva chikamu chemutumbi wake pachake. Zvino pakazouya mwana mutsva, mwanakomana akavimbiswa. Mwari, makavimbisa kuti zvichange zviri zvimwe chete muzuva rino. Ndinonamata kuti musimbise shoko iri. Uye tichashanda ipapo chaipo pavimbiso imwe chete yokuti zvichange zvakaita sezvaive muSodhoma, Sodhoma isati yapiswa, uye kutonga kwarova Sodhoma, nyika yavaHedheni. Saka kutonga kwagadzirira kurova nyika yavaHedheni. Uye maJudha achine mamwe makore matatu nechidimbu munguva yematambudziko makuru, matambudziko aJakobho, kuenderera mberi kwemavhiki makumi manomwe aDhanieri. Asi vaHedheni vaverengwa, yakwana nguva yokuenda. Uye makapa chiratidzo ichocho, uye makati tichauya zvekare. Tipeiwo Mwari, iwo tiri mumaoko enyu. Itai nesu sezvamunoona zvakafanira, nemuzita raJesu Kristu. Amen. Zvino, regai kusagadzikana. Ko zvaiita sei dai ndaisagadzikana? Zvino ndiri kuita chinhu pano chokuti chinofanira kuzembera pakuzvitonga kwaMwari. Asi sei ndichiita izvozvo? Akati zvaizovapo. Zvatopera. Uye kana iye akazviita izvozvo, kuzvisimbisa saizvozvo pamberi penyu, zvino hamungatende maari here? Zviro kwazvo, imi chingova inokutenda zvino, uye tendai. Regai ndimboti tarisei tarisei ndione kuti Mweya Mutsvene unotungamirira kupi, kuti chii chaachaita. Handizive zvaachaita. Izvozvo zviri kwaari. Asi kana mukangova nokutenda, tendai chete. Zvinhu zvose zvinogoneka kune avo vanotenda. Mose munozvitenda here? Simudzai maoko enyu uyo mugoti, ndinozvitenda izvi nemwoyo wangu wese, ndinozvitenda. Zvino zvitatu zvichava kusimbiswa kana akazviita katatu zvichitevedzana, kuratidza kwamuri kuti ndezvechokwadi. Handina basa kuti uri papi kana kuti ndiwe ani, iwe chingova nokutenda, uye tenda. Zvino Musa, musatenderere tenderere kunoku. Amai, ndikunamata. Handikuzivei. Ingogarai pamuri ipapo, hamufaniri kuuya. Handikuzivei, asi makabata kasikana kaduku muruoko rwenyu kana kuti pamakumbo penyu. Ndiri munhu asingazivane nemi zvachose. Kasikana kaduku kanoita sekasina zvinonetsa, anoratidzika zvakanaka. Kasikana kaduku kakanaka pachiso. Kasikana kaduku kane bvudzi dzuku. Ndakamutarisa, haataridzika sokunge akaremara kana chimwe chinhu. Handizivi kuti chii chakakanganisika paari. Chinogona kunge chisiri pamwana iyeye, pamwe zviri pamuri. Asi ini ndangokuonai makagara ipapo nemwana iyeye uye muchinamata. Ndinofanira kutaura nemi kweminiti kubata mweya wenyu sezvakataurwa naJesu kumudzimai, ndipeiwo mvura yekunwa. Maona, kungonzvera munhu mumwe chete. Nama Bryant uye nevamwe vakagara muno, ndinoziva vanhu ava vakagara muno vanogona kunge vaine chavanodawo zvakare, asi imi muri muenzi wandisingazivi. Munonditenda here kuti ndiri muprofita waMwari? Munotenda here kuti izvo zvinhu zvamanzwa manheru ano ichokwadi? Zvino, kana Mwari vakaratidza kwandiri chimwe chinhu chamakaita, kana chimwe chinhu chamaisafanira kunge makaita, kana chimwe chinhu chakakanganisika pamuri, kana icho chamuri kuda, munozoziva kuti ichokwadi here kana kwete? Hamungadaro here? Uye kana iye akaita izvozvo, zvichasimbisa shoko rake here kuti iye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi, uye kuti mutsvene Ruka 17:30 iri kuratidzwa? Munozvitenda here? Zvino mudzimai asimudza ruoko rwake kuti hatizivane. Ini handikuzivei, asi ndiri kuedza kubata mweya wake munhu mumwe chete pane vazhinji venyu vari kudhonza. Zvino imi tendai izvi nemwoyo wenyu wose. Zvino zviri pakasikana kaduku, kwete iwe, munohuta huta. Asi haisi nyaya yekuhuta huta iri kukunetsai.
Nyaya huru iri kukunetsa inyaya yakasikana kadukako. Zvino munotenda here kuti Mwari vanogona kundiudza kuti chii chocho? Munozvitenda here? Zvingakubatsirei here? Muchazotenda here? Kukuvara pauropi. Ndizoka. Zvino tiisai ruoko rwenyu pamusoro wemwana muduku. Ruoko rwenyu. Mwari vanodikanwa. Makati zviratidzo izvi zvichatevera ava vanotenda. Vachaisa maoko avo pamusoro pevarwere uye vachapora. Mudzimai uyu mutendi, ruoko rwake rwuri pamwana. Dai akapora. Nomuzita raJesu Kristu ndinoisa munamato uyu. Amen. Zvino munotenda here mose henyu? Kana mukatenda, zvinhu zvose zvinogoneka. Zviro kwazo. Ndinoziva mudzimai agere pedyo navo, asi akanyatsotarisa kuno zvakaperera. Handigone kudana zita ravo, asi ndi, kana ndikatarisa kweminiti, ndingangoziva. Asi ndinoziva mudzimai uyu nechiso, asi handizivi dambudziko rako. Munotenda ini, Mwari vachaita kuti ndizive kuti dambudziko renyu nderei here? Mungabatsirwa nazvo here? Chirwere cheshuga. Zvino kana zviri izvozvo, simudzai ruoko. Ndizvo chaizvo. Zvangoitawo kuti mudzimai avete agere pedyo nemi ane zvimwe chetezvo. Muenzi wandisingazive.
The other lady's praying for somebody. A crippled child. You'd believe with all your heart, God would grant it.
Mumwe mudzimai ari kunyengeterera mumwe munhu. Mwana akaremara. Imi tendai nemoyo wenyu wose. Mwari achazviita. Mumwe munhu imo muno nechekumashure. Murume agere ikoko ari kuedza kusiya kupota fodya. Munotenda kuti Mwari achaibvisa kubva pamuri. Zvose zvakanaka. Munotenda. Munogona kuzvigamuchira. Handina kumbobvira ndaona murume uyu muupenyu hwangu. Hepanoi pane murume. Muri kuona mumvuri wakasviba wakarembera pamusoro pemurume uyu. Ari pano avete pane chinenge nhovo kana kuti pachigaro. Ari kufa. Ane mumvuri. Ane kenza. Handimuzivi murume uyu. Handina kumbomuona. Mwari vanoziva zvose pamusoro penyu. Ichocho ichokwadi changamire. Munotenda here kuti Mwari vanogona kundiudza chimwe chinhu pamusoro penyu? Zvingakubatsirei kuti mugamuchire kuponeswa kwenyu here? Waunzwa pano neshamwari. Asi haugare muno. Unogara kune imwe nzvimbo uku kune mvura zhinji. Uku vanhu vanoraura hove ikoko. Hongu, Albany, Kentucky. Izvozvo chaizvo. Tenda uye unokwanisa kudzokera kumusha wapora. Tenda kuti zvatoenda. Kana ukazvitenda, unofanira kuzvitenda. Uye tenda kuti watozviitirwa. Unotenda? Imi, munobva kuTennessee, mune mukomana ane asma, haasi pano, asi munotenda kuti achaporeswa. Zvino chitorai jira renyu rehengechefu renyu, muruoko rwenyu, ipapo, moendesa kwaari. Achaporeswa kana mukazvitenda. Mudzimai uyu ari kuchema, agere nechemhiri kubva pana Dr. Vale apo. Akaputirwa nemumvuri zvekare, mumvuri wakasviba. Handina kumboona mudzimai uyu muupenyu hwangu. Asi ane kenza. Achafa kana chimwe chinhu chikasaitwa kwaari. Munotenda here kuti iye achakuporesai amai? Munokwanisa, munogona kutambira kuporeswa kwenyu kana mukangotenda. Pane kamudzimai kaduku kagere necheshure kwake kane jira rehengechefu pamuromo wake. Na iyewo zvakare ane mudumbu mune maronda. Anorwara. Wanga uchingoita zvekungofenda usingaone nokuwira pasi. Mumwe munhu akuunza pano. Une dambudziko rechidzimai. Kana ukatenda, unokwanisa kuenda kumba kunova zvakanaka. Iwe mujaya, uri muenzi wandisingazive. Gere ipo pano pamberi pangu, wakanditarisa. Uri wekupi, wekuPuerto Rico kana zvakadaro? Hongu, zvandanga ndichireva. Handiziva nenewe, unoziva izvozvo. Iwe hautombori wemunyika yangu. Asi unotenda kuti Mwari anokwanisa kukupa chishuwo chemoyo wako? Kana ndikakuudza chishuwo chemoyo wako, uchazvigamuchira here? Uri kutsvaka rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Ichocho ichokwadi. Gamuchira mweya mutsvene, hama yangu. Eunoi murume wechitema agere necheshure uko pano. Ane mutoro pamoyo wake. Uri pamusoro pemudzimai wake. Haasi pano kunyange zvakadaro. Ane dambudziko netsoka dzake.
You believe it, a healer? You do?
Unotenda here kuti iye achamupodza? Unodaro? Uri muenzi pano. Unobva mhiri kwegungwa. Unobva kuJamaica. Unotenda kuti Mwari vanogona kundiudza kuti ndiwe ani?
Mr. Brady.
Va Brady.
You believe?
Munotenda?
Jesus Christ.
Mumwe chete zuro.
Today.
Nasi. Nekusingaperi. Mudzimai uyo akagara shure uko. Mhiri kwemucheto uyu. Pedyo namai right uko. Ane mutoro pamoyo wake.
She's praying for a daughter.
Ari kunyengeterera mwanasikana. Ari kufanira kunovhiiwa. Unotenda nemoyo wako wose kumutendera. Haazombovhiiwa kana ukaita kuti iye azvitende. Ini handigoni kupodza. Seri uko kunochengeterwa vaduku. Ndiri kuona mweya washe, iyo ngirozi. Chiedza chiri kufamba muimba yevaduku. Uri pamusoro pemudzimai wechidiki. Uye ane dambudziko repamweya raari kunetsekana pamusoro paro. Zvinoita sekunge ndinofanira kunge ndichiziva mudzimai uyu neimwe nzira. Mudzimai wechidiki. Iyewo zvakare ane dambudziko rechidzimai. Hongu. Zita rake anonzi Mai West. Vanobva kuAlabama. Mai David West. Tendai. Mwari vachazvipa kwamuri. Pachave nechiedza. Uye nezuva iro apo mwanakomana wemunhu acharatidzwa. Kana asiri Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi, hatimboziva chinhu pamusoro pazvo. Munozvitenda here? Zvinhu zvose zvinogoneka kune avo vanotenda. Kunze kuma microphone, munyika yose zvino, uye nomutabhanekeri ino, vangani venyu vachasimudza maoko enyu uye mugoti. Ndiri mutendi. Zvino imi kunze uku kumatunhu, vanhu vose vakasimudza maoko avo muno. Uye kunze uko kune dzimwe nzvimbo, nyika yose, makasimudzawo maoko enyu mudenga pasina kupokana. Zvino, chivharai maziso enyu, chingoisa maoko ako pane mumwe munhu ari pedyo newe. Bata ruoko rwavo. Chiruradzika pabendekete ravo.
I got my hands on the handkerchiefs.
Ndine maoko angu pamachira emahengechevhu. Tarisai zvaitwa nhasi. Titarisai zvaitwa iye zvino. Takatarisa chiso chake chakayereswa. Tichibwinya nerudo rwedenga. Vadyi vakaropafadzwa nenyasha dzake. Semaparera ekorona yake achapenya. Zvino namata. Ngatinamatei. Kwese kwese. Mwari vanodiganwa. Nguva yasvika. Ko izvi zvinorevei? Mwari ari kuzadzikisa shoko rake. Chiiko chiri kukwezva Ishe? Ndimwari ari kuzadzikisa shoko rake. Chiiko ichi? Kunze chatandavara nyika yose. Kubudikidza nenzira yerunhare. Kuti mazana evanhu vakaisa maoko avo mumwe pane mumwe munyika yose. Kubva pane mhenderekedzo imwe kusvika pane imwe. Kubva kuchamhembe kusvika kumaodzanyemba. Mabvazuva kusvika kumadokero. Hepano ipano, pagere vanhu vanobva kunyika dzekunze. Nyika dzakawanda. Mexico, Canada. Zvino tine maoko edu akaiswa pane mumwe nemumwe. Mwari, vachizadzikisa shoko ravo. Ko zvinoitika sei kuti munhu anokwanisa kumira pano nemweya mutsvene uye agodana munhu sezvaakaita Simon Petro? Zita rako ndiSimoni, uri mwanakomana waJonasi. Enda unotora murume wako ugouya pano. Handina murume. Chokwadi, une vashanu. Mudzimai ndokuti, ndinoziva kuti Mesiya ari kuuya kuzoita izvi. Asi imi ndimiani? Iye ndokuti, ndini iye. Zvakare muri mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Uye makavimbisa, mabasa andinoita, nemiwo muchaitawo. Mazhinji kupfuura aya muchaita, nokuti ndinoenda kuna Baba. Uye tarira namazuva okupedzesera, ndichakutumirai Eria muprofita. Uye iye achashandura pfungwa dzavanhu, kuteneutsa mwoyo yevana, kuidzosera kudzidziso yechiapostora yemubhaibheri. Uye pachava nechiedza panguva yamanheru. Hezvino tiri pano, Mwari mukuru wedenga. Nguva yave pano, maoko ari pamusoro pevanhu. Satani, watokundwa. Uri munyepi. Uye semuranda wa Mwari. Uye sevaranda. Tinokurayira nemuzita la Jesu Kristo kuti uteerere shoko la Mwari uye ubude kubva muwanwa nokuti zvakanyorwa kuti nemuzita rangu vachadzinga nokubudisa mweya yakaipa zvino vanhu vose vagosunungurwa zvigoverei Mwari anodikanwa ndimi Mwari wekudenga akakunda zuva riya nekukwezva meso pagome reKarivhari zvirwere zvose uye nematenda uye nemabasa ose adiabolos imi muri Mwari uye vanhu vakaporeswa nemavanga enyu vasunungurwa nemuzita raJesu Kristu amen Mwari jira rehengechefu rose rakaradzikwa pano apo mweya waMwari uri pano apo chizoro chaJesu Kristu chiri pamusoro pevanhu uye zviratidzo zvikuru zvaakavimbisa zvichizadzikiswa nenyika ichizunguzika kudengendeka kwenyika kuchiitika zviratidzo zvikuru zvaakataura uye norugwaro ruchizadzikiswa nechiedza chamanheru chichivheneka ndinoisa mutumbi wangu pamahengechefu aya ari kumirira mutumbi wose wavatendi kubva kumabvazuva kumadokero kuchamhembe nekumaodzanyemba uye ndichiti kuna dhiabhorosi nemuzita raJesu Kristu siya murwere wose achaiswa machira aya paari kuitira mbiri nokubwinya kweshoko raMwari nemuzita reshoko raMwari Jesu Kristu weNazareta amen zvino murunyararo makabengenuka makadzikama uye muri mupfungwa dzakakwana sevatendi munotenda here zvino uye nokugamuchira kupodzwa kwenyu kubva kuna Mwari samasimba nemuzita raJesu Kristu kana muchidaro simudzai maoko enyu mudenga kwese kunze kumatunhu ose simudzai maoko enyu kunze ikoko munhu wose ari muno pese pandiri kuona anga akasimudza maoko avo mudenga mukati kunze napamafafitera napamagoni nemunochengeterwa vacheche uye nekose kwakapoteredza vanhu vaine maoko avo akasimudzwa mudenga vanozvigamuchira satani akakundwa mavanga aJesu Kristu anokuporesai uye huvepo hwaJesu Kristu kunosimbisa nyaya yekuti iye anorarama nhasi uye anogara achikwanisa kuchengetedza vimbiso yake yaakapa amen ndinomutenda hamudaro here zvino ngatisimukei netsoka dzedu nemuzita raIshe Jesu tichigamuchira zvose zvaitwa kana kuti zvataurwa ndinomuda nemwoyo yedu yose ndinomufarira nezvose zviri matiri zvino apo muri kuenda kudzimba dzenyu dzakasiyana-siyana kubvira manheru ano Mwari ngavaende nemi Mwari vakupei mweya mutsvene kana musina mweya mutsvene murume wose mudzimai mugomana kana musikana pano asina kubhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu pane hanzu dziva remvura usaise pamangwana izvo zvinogona kuitwa nhasi mangwana zvinogona kunge zvatononoka zuva rimwe nerimwe zuva rimwe nerimwe rakakwanirwa nezvakaipa zvaro pane vashumairi vakamira vakamirira hanzu dzakamirira hapana pembedzo wakamirira here kana wakadaro iwe tenda hazvinei kuti wakabhabhatidzwa sei kumwaiwa mvura kudururirwa chingava chii zvakakanganiswa chiedza chauya uya tenda uye bhabhatidzwa munhu wose asina mweya mutsvene dai ukagamuchira mweya mutsvene mumwe nemumwe wenyu muzaro hwesimba rekudenga nerudo rwaakakuvimbisa kukuita chisikwa chitsva maari Mwari akuropafadzei zvino kudzama rasvondo inotevera mangwanani nenguva dza9:30 ngatiimbei kachimbo kaduku aka kataisimboimba makore apfuura musakanganwe munamato wemhuri Jesu anoda kusangana newe ipapo iye achatakura mitoro yako yose musakanganwe munamato wemhuri ngatiimbei pamwe chete zvino musakanganwe munamato wemhuri Jesu anoda kusangana newe ipapo iye achatakura mitoro yako yose oh musakanganwe munamato wemhuri zvino apo tiri kuimba zvakare kwazisanai nemaoko nemufambi ari pedyo newe maona apo tichinguno kuchiimba musakanganwe munamato wemhuri oh Jesu anoda kusangana newe ipapo
iye achatakura mitoro yako yose. Oh, musakanganwe munamato wemhuri. Ko hamumude here? Ini ndinomuda, ndinomuda nokuti iye akatanga kundida. Uye ndokutenga ruponeso rwangu. Ndicho chaikwezva meso pagomo reCalvary. Iko kukwezva meso kumwechete pagomo reSunset. Gomo reNebo, gomo reSinai, makomo ose akasiyana. Ezviitiko zvepamusoro pegomo. Zvino, zvose zvakanaka. Ngatichiimbe izvino. Ndinomuda. Ndinomuda. Nokuti iye akatanga kundida. Uye ndokute ruponeso pamuti weCalvary. Vose vanomuda itai kuti amen. Ngazvive saizvozvo. Zvino chingofunga pamusoro pezvaakakuitira. Pafunge kuti ungadai uri mubhawa manheru ano. Ungadai pamwe uri muguva seniwo. Ndingadai ndirimo dai pasina tsitsi dzamwari. Chii chaakakuitira? Oh, tingatadze sei kumuda? Hazvina mutsauko zvingataurwe naani zvake. Iye ndiye wokutanga. Ngativharei maziso edu uye ngatikotamisei misoro yedu patiri kuchiimba kwaari zvino. Iye anoda nziyo, kuimbwa kwenziyo. Ngatichiimbei kwaari zvino. Ndinomuda. Ndinomuda. Nokuti iye akatanga kundida. Uye ndokutenga ruponeso rwangu pamuti weCalvary. Nemisoro yedu nemoyo yedu yakakotamiswa muupo hwake, tichitenda izvo zvaonekwa nemeso edu, izvo zvanzwika nenzeve dzedu, zvakanyorwa mushoko raMwari, zvanga zviri vimbiso yake kwatiri nhasi. Mwari vakuropafadzei. Tine muyenzi pakati pedu manheru ano, imwe hama, Ned Iverson, kare vakambenge vari mushumairi wePresbyterian. Baba vavo, vanunguna vavo, vashumairi vePresbyterian. Ivo, ndinonzwisisa, vabhabhatidzwa nhasi zvakare nemuzita raJesu Kristo. Muparidzi uye vanogona chaizvo basa iroro. Uye zvino ndichavakumbira kuti, sezvo ndichivatenda kuti muranda waMwari, kuti vakumbire maropafadzo aMwari pamusoro pevungano ino, apa mava kuenda kumba kwenyu. Hama Iverson, uyai kumberi. Patiri kukotamisa misoro yedu kuti tinamate, Mwari vakuropafadzei hama yangu.